maita henyu hama Carlson uye kwaziso kwamuri mose hama nehanzvadzi vari kushumira Ishe zviri dzimwe nguva ndinongonzwa sekuzeza zvishoma kusimuka pandinenge ndichiteerera zvapupu zvinoshamisa kudaro nezvimwe zvakadaro sezvinanga ndichiita mangwanani ano uyezve mugari pamwe chete mukutambudzika nekutambudzwa sehama yedu yechibhaptist nehanzvadzi pane zvavakapfuura nemazviri ndaimbove kare mubhaptist pachangu mumissionary baptist uye nokuziva zvazvinoreva kana vanhu venyu ndakavawo nezvimwe chetezvo vanhu vekwangu chavo vakandidzinga uye vakafunga kuti vaizondidzinga nokuti ndakanga ndava kupenga zvino ndakazoona uye kazhinji kacho ndakazvitaura neimwe nzira diki yakaita sekutenderera kana ndiri kupenga ingondiregai ndakadaro nokuti ndiri kutofara nenzira iyi kupfuura zvandaive ndiine pfungwa dzangu dzakakwana saka ndiyo mhando yematendero madiki andinawo angu pachangu uye zviro kwazvo ndange ndichiitirwa zvakanaka nenguva ino yekuva saizvozvi uye hama duku yekuchurch of christ iri pano sezvatinowanzotaura nezvayo kana kuti kucampbell light uye ndinorangarira kuti vakanga vari zviro kwazvo vairwisa zvakanyanya misangano patakatanga asi munoziva takanga tine mumwe ainzi pauro imwe nguva aiva nenzira imwe cheteyo asi akazova mumwe wedu saka ichokwadi ndinofunga kazhinji kacho chavanotarisa ndiwo upenyu hwaunorarama munoziva zviri nani kundiraramira mharidzo pane kundiparidzira imwe chero nguva ndiri imwe nguva yapfuura mumwe mushumiri mukuru murume akanaka weevhangeri yakazara imi mose munomuziva ndinodayira kudaro ndimufundisi Booth Clibborn vanoparidza evhangeri nemitauro minomwe yakasiyana vanongova vakatesva njere uye ini idenhe rezivo chairo zvino taifamba pamwe chete imwe nguva uye ivona hama moo neni uye taikurukura nezvechimwe chinhu ini ndaiva wedivi rinopesana navo zvino vakanyatsonditarisa vakati iwe hautongozive bhaibheri rako munoziva matauriro anogona kuita hama Booth ndikati ichokwadi hama Booth asi ndinonyatsoziva munyori wacho chaizvoizvo saka ndinoda munoziva kwete kuti kuziva shoko rake ndihwo upenyu asi kumuziva ndihwo upenyu ndizvozvo maona zvisinei ndikaziva shoko rake chero bedzi ndikamuziva uye izvozvo zviro kwazvo ndicho chokwadi mangwanani anhu ndanga ndichikwazisana maoko neboka rakanaka iri pano revashumiri zvino pakagara pasi pano panga paine uyu handireveri kuita chero munhu anyanye kuonekera asi murume uyu wechitema apinda hama ndokugara pasi apo ndati kune munyori wangu pano hoyo mukristu wemazviro kwazvo munondiyeuchidza zvakanyanya nezvamukuru Smith avo vaimbove vechurch of god in christ ndinotenda kudaro ndaisivaparidzira zvakanyanya zasi ikoko uye ndichiri kungovaona nazvino vaitaridzika zvakada kuita sehama iri pano kungoti vaiva nendebvu dzepamuromo dzakaita sechena ndaipinda nemusuwo wekumashure uye handimbofi ndakakanganwa matauriro aiwanzotaurwa nemutana ndotarisa kumusoro uye vatsvene vose vainge vachiimba munoziva uye paiva nekamwe kamusikana kadiki kaipota kachigara mukona rwiyo rwandaifarira rwainzi musimudzei mudenga vese vaiombera maoko avo nenzira yechipendekosi munoziva musimudzei mudenga vaindida uye neniwo ndaivada zvino taipinda vaisigara necheapo nemusoro wavo uri sezvizvi padeski vongovatarisa munoziva voti pindai mukuru zorodzai ngowani yenyu kwete kuti zvizorodzei zorodzai ngowani yenyu hama pano zvino ndakazoziva ipapo kuti mumwe wevaimbi vemuevhangeri wandaifarira ndiye mudzimai wavo uye ndakaedza kuratidza zvose zvandaigona kuvaita kuti vaimbe zvino vakabva vakumbira kuti vasadaidzwe uye ndinoziva zvazvinoreva asi ini pachangu ndichavakoka kana vachikwanisa vauye kuno kuzoimba zvakanaka hamusine here hanzvadzi yakaimba rwuya ship ahoi mamwe mangwanani pachristian businessman zvino ndinoimba kuti mudzimai wangu achauya vhiki rino uye ndinoda kuti akunzwei nokuti ndakaganza zvikuru uye kana mukazvipotsa patepi tichazvigadzirisa ndinofarira kuimba kwakanaka ikoko uye ndaigara ndichiudza vanhu kuti ndaisambokwanisa kuimba ini zvangu ndaiva mamaira miriyoni kubva ipapo asi ndakati kana uri wazombosvika kudenga uye wogara mumuzinda wako mukuru unoziva kumusoro ikoko ndakati zasi muzasi mechikomo seri mumasango kumashure uko kune kamba kadiki kemapuranga kakagara ikoko ikako kachange kari kangu uye mamwe mangwanani paunobuda pavharanda uye wonzwa mumwe munhu akamira kumusoro ikoko achiimba nyasha dzinoshamisa ruzha runotapira kwazvo dzakaponesa munhu anonzwisa urombo akaita seni unoti mwari ngavarumbidzwe mutana hama Branham vakazokunda anenge ari ini necheikoko ndichiteerera ndichiedza kuimba. Kuhama dzangu makristu, uye nekune ndinotenda kuti imwe hama yazvizivisa kwatiri mangwanani ano semushumiri wechibhudha nechekunoko. Ndinokukwazisai shamwari yangu inokosha. Uye ndakava nekubata kwakawanda, kwete kwakanyanyisa, asi nevanhu vechibhudha, uye kunyanya muCanada pakati pevanhu vechichina. Uye ndikavawana vane rudo kwazvo uye vachitapira. Ndinorangarira mumwe murume mudiki wechibhudha aibva kutemberi yaBhudha. Akauya kumusangano wekuWinnipeg zvino, akanga ari bofu. Vanhu vadiki kwazvo vanotapira uye vaitenda zvechokwadi kuti Mwari ndivo vaiva mupodzi. Uye ndiri kumunamatira zvino, akanga achidzokorora dzokorora kuti aida Mwari zvakadini. Uye pakarepo maziso ake akazaruka munhu. Uye chainyatsove chinhu chii chinoshamisa. Saka isu tinokoshesa murume wese uye nemunhu wese. Zvino ndina kumbowana mukana uyu kumashure muChicago wekuedza kutaura. Uyo wandisingaedze kuunza chero mharidzo yakatsaurwa nekuda kwevashumiri vari pano vanonyanya kukwanisa kudarika ini kuunza mharidzo. Asi, uye shure kwezvose, hamusi pano kuti munzwe mharidzo. Asi ndakafunga kuti inogona kunge iri nguva yakanyanya kubwinyiswa yekuti ndikwanise kusangana nevashumiri vekuChicago dunhu iri muno. Uye ndonyatsozivana navo, uye towedzera kuzivana. Uye zviro kwazvo, ndinotenda Ishe nemukana uyu, nokuti ndakapinda muguta rino kakawanda muno, pasi perutsigiro rwechechi imwe chete, uye nepasi perutsigiro rweChristian Businessmen. Naizvozvo, pasina mukana wokutaura ndimene kuboka rehama. Uye zvakare ndakafunga uye pane zvakawanda kwazvo zvinogara zvichitevera shumiro yakadai, zvinopinda nokubuda uye zvinokwira nokudzika. Kusvika dzimwe nguva zviri nyore kuti mumwe munhu atore maonero asiriwo. Uye ndinoda kutora maminitsi mashoma aya anotevera kuedza kutsanangura uye nokuzvijekesa kuhama dzangu zvakanyatsojeka sekuziva kwandinoita kuzviita. Uye ini handina zvikwanisiro, uye handikwanise kutaura zvingangoita sezvine musoro kuvarume vakadzidza. Handina dzidzo, uye ndinoishayiwa. Asi ndakanga ndiri kuda Ishe. Zvino, Ishe vakandipa zvichida imwe nzira yekuunza mweya kuruponeso nechipo chaMwari, kuti chizadzise mukaha wezvandakanga ndisingakwanisi kupiwa nevabereki vangu. Dzidzo kubva muimba yemhuri yevarombo uye nevana gumi nababa vairwara, zvino handina kuwana mukana wekuwana dzidzo. Saka zvino, asi pandakazvarwa, pane chakaitika chimwe chiitiko naMwari kuna mai nababa vangu. Zvino makaverenga nyaya yangu. Uye naizvozvo, ndinoedza kuisa chikamu changu pamwe nemi hama, kukwevera vatadzi kuna Kristu. Uye zvino ini handisi anotenda zvemweya mweya. Asi ini nguva dzose, ndisati ndavhura shoko, ndinofarira kutaura nemunyori zvishoma. Uye tingakotamisa misoro yedu zvakare kwekanguvana. Baba vedu vanokosha, muri Mwari vedu. Uye tiri kuswedera kwamuri nokuda kweevhangeri. Ndiri pano pamberi pevana venyu, vafundisi venyu, nehama dzekutenda kumwe cheteko kunokosha. Uye zvinofadza sei mwoyo wangu kunzwa varume ava vasina kunzwisiswa uye vakatumirwa kumajeri nokuda kweumambo hwaMwari. Tichiona kudaidza kwamuri kuita vana venyu mumazuva ekupedzisira. Uye tinotenda zvechokwadi, Baba, kuti tiri kurarama kumagumo enhange mutange. Sezvakataurwa nemuprofita, uchava nechiedza munguva dzemanheru. Uye tichitenda nhasi kuti tiri vatakuri vechiedza chikuru ichi cheevhangeri chekuti nenyasha dzenyu makatitendera kutakura kusvika kumagumo enyika, uko rumutsiriro urwu rwakaenda. Uye ndinonamata, Baba, kuti kubva mumwoyo mangu kuti muchanditendera kuti nditaure kuhama dzangu mangwanani ano chinangwa nedonzvo reupenyu hwangu kwamuri. kuti vakwanise kunzwisisa. Zviitei kuti tive nerudo rwakakwana nekuyanana nekushandira pamwe mukushanda kwose kweevhangeri. Nokuti tinozvikumbira muzita raJesu, akanamata kuti tive vamwe saiye nababa vake vakanga vari mumwe. Nokutenda izvi kuti izvi vanhu vose vachaziva kuti muri vadzidzi vangu kana muine rudo mumwe kune mumwe. Amen. Zvino chingo uye ndinoimba nekutenda kuti handisi kuzokubhohwai hama nehanzvadzi pane izvi, asi ndinofunga ndingada kuzvijekesa pachangu kuitira kuti murege kuzonzwa zvakataurwa nemumwe munhu. Uye ndakatsanangura kakawanda mune mimwe misangano yevashumiri, asi ino inguva yangu yekutanga kuboka remuChicago, uye ndinoda kuzviita kuti zvinyatsozivikanwa pane izvo zvandiri kuedza kuita. Evhangeri yekare yakaropafadzwa pano, chitsauko 26 chebhuku ramabasa, tinoverenga: naizvozvo, o mambo Agripa, handina kuramba kuteerera chiratidzo chekudenga. Uyu chaizvo ndiPauro ari kutaura izvo, isu tose sevashumiri tinofarira kunongedzera kwaari, nokuti iye isu muhumwe tinotenda kuti aive muapostora kukereke yemarudzi, iyo Mwari vakamudanira kuti ave chapupu kumarudzi. Zvino shumiro yake yakanga yasvika pakubvunzwa nezvayo. Zvino kazhinji chinhu chipi zvacho chisina kujairika chikasimuka chinosvika pakubvunzwa nezvacho. Ndizvo, uye ndinofunga kuti hachigone kungonzi ndechechokwadi, chinofanira kubvunzwa nezvacho. Uye ndinofunga kuti vafundisi dzimwe nguva vanofungira pane zvinhu zvavanonzwa. Uye ndinofunga kuti vane kodzero yekudaro, nokuti kana ndichinzwisisa dudziro yeshoko rekuti mufundisi rinoreva kuti mufudzi, uye naizvozvo iye mupi wechokudya kana mufudzi weboka revarume nemadzimai iro Mweya Mutsvene wakamuita mutariri wavo, uye ane kodzero yekuziva mhando yechikafu icho makwai ake ari kuwana uye nekwachiri kubva. Ndinofunga kuti ane kodzero yekuti adaro. Uye kana mufudzi, kana dzimwe nguva vanhu vanoita sevanongoti fungirei zvishoma, izvozvo hazviite zvachose, hazvifaniri kunetsa chero munhu. Zvinofanira kuunza chete ruremekedzo kumwoyo wemunhu nokuda kwemunhu akaita savo wechimiro ichocho angava nemubvunzo pazviri. Uye mushure mazvose, kana usina chokwadi chekuti wakamira zvakanaka, ko ungambofa wakafamba sei nekutenda? Kana ukaisa mupfungwa dzako zvino, izvi zvinoita sekushandisa pfungwa zvichida ndizvo zvazviri uye ndizvo, asi zvakanaka. Asi iwe ukangonyatso kubva mumwoyo mako ukafunga kuti haufe wakasimuka kubva patafura, potse unototadza, maona une zvinongori nyore saizvozvo. Unofanira kutenda, unofanira kuva nekutenda, unofanira kuva nechivimbo. Uye ungave sei nechivimbo mune chero chinhu icho iwe usingatombozivi kwauri kuenda? Ko ndaizofamba sei ndichidzika nemugwagwa wandisa ndambotyaira kumashure ndichimhanyisa kwazvo uye nekupota nemumakona ose ndisingazive kuti kona inotevera inei? Unofanira kuona kwauri kuenda kana kuti hauzive mafambiro acho? Uye ndiyo nzira iyo munhu wese anofanira kunge ari. Uye zvakare, kana uchinge wagona wazviona, zvinozarua kwauri uye unoziva kwauri kuenda. Zvino hapana chichakumisa. Uye ndizvo zvandinofunga Pauro, izvo zvaaiedza kuudza Agripa apa, kuti iye akavaudza kuti pane imwe nguva ndaive ndiri mumwe wenyu. Uye ndinofunga pamwe kana hama iyi yechibhaptisti iye yaikwanisa kuenda kuchechi yebhaptisti mangwanani ano ivo nemudzimai wavo, pamwe ndicho chaizova chapupu chavo ndakambova mumwe wenyu, kana Church of Christ kana hama yechikembel light iri pano, vaizoenda kuvanhu vavo. Ndinotenda kuti inodaidzwa nezita riri nani, vadzidzi vaKristu vanoidaidza kudaro, asi zvechokwadi ndeyedzidziso yaAlexander Campbell. Uyezve Church of Christ yakabuda kubva mamuri nokuda kwemumhanzi. Ndizvozvo, handizvo here? Kana vaidzokera kwavari vaizoti ndaimbova mumwe wenyu. Zvino Pauro anodzokera kuno kuna mambo Agripa naFesto ndokuti ndakambova mumwe wenyu ndakanga ndiri mufarisei wevafarisei. Akakudzwa ari pasi paGamarieri mudzidzisi mukuru, iye aiziva mirayiro nemitemo yavo yose, uye nezvavaitenda nezvavakange vasingatendi, uye akati, kunyange neniwo ndakatambudza kereke yaMwari kusvikira parufu. Maona, akati, chinhu chaicho chandiri kubvunzurudzwa nezvacho, ndaiva mutambudzi wacho. Uye ndakagara ndichifunga kuti rufu rwaStefano runofanira kunge rwakabata Pauro, nokuti apo paakaona mataridzikiro aya aibwinya pachiso chaStefano, paakatarisa kumusoro uye mavhinga achimutema kusvikira afa, zvino akati, ndinoona Jesu amire kuruoko rwerudyi rwaMwari. Uye munoziva, unogona kuuraya mutumwa, asi haufi wakagona kuuraya mharidzo yake. Uye mharidzo, kunyange Stefano akanga atungamira kunomira naJesu, zvisinei, mharidzo yake akaramba ichienderera mberi, nokuti Pauro akaramba achitaura nezvazvo, uye kuti ndiye mudukusa wavo, uye akanga asingakodzeri kunzi mumwe, nokuti akanga apupura nekupa rutsigiro rwake kuti munhu uyu ane umwari aurayiwe. Zvino naizvozvo, Pauro sezvinofanira kuita vanhu vose pamberi pevanhu, Pauro anotora chiitiko chake kumashure, kubva pakutanga kusvika kune zvaakange ari, ochibva achiisa nokuchitsigira norugwaro, kuratidza kuti zvaaita zvaive mumagwaro. Kunyange zvaipesana nekutenda kwavo, zvakadaro aivaratidza kuti raive gwaro. Naizvozvo ndinofunga kuti isu, chero chinhu sezvandagara ndichitaura hama, imi makanga muri mumisangano, kuti kana ndikazombowanikwa ndichitaura zvinhu zvisiri mumagwaro, zvino ndinofunga kuti ichokwadi kuti kana chero imwe hama, tinofanira kuuya kune mumwe nomumwe toti, izvozvo hazviwanikwe mubhaibheri, munoona. Kana zviri mubhaibheri, unogona kuva nedudziro yakasiyana, asi zviri, kana zviri mumagwaro, zvakanaka. Zvino, Pauro akanga achipa dudziro yake yezvakataurwa nemuprofita uye nezvakataurwa naMozisi zvakanga zvichiitika. Zvino, akasangana naJesu munzira muchiratidzo. Uye Jesu uyu akadana kwaari. Izvo zvaisafanira kuva chinhu chakaomera maJudha iwayo, sezvaakataura kuti Festo anokudzwa kwazvo nezvimwe zvakadaro, kuti icho chingave chinhu chishamiso kwamuri here kuti Mwari vangamutsa vakafa. Maona, nekuti kana muchiziva zvaive Mwari kumashure uko nemagwaro, zviro kwazvo maizoziva kuti vanogona kumutsa vakafa. Zvino zvakare akati akanga avaudza chiitiko chemunzira yake kuenda kuDamasco chezvakaitika, kuti kuvazivisa kuti Jesu uyu wavakanga vachikonzera nyonga-nyonga yakanyanyisa pamusoro pake achizviparidza, ndiye aiva Mwari wacho chaiye wavakanga vachishumira kwenguva yose, nokuti akanga ari murenje navo, uyo akavatungamirira ari chiedza chiya moto, shongwe yemoto yakavatungamirira. Zvino akazviratidza kuna Pauro muchinhu chimwe chete, chiedza zvakare chakamupofomadza, uye akabvunza kuti, ndimi ani, Ishe? Zvino akati, ndini Jesu waunotambudza, uye zvakaoma kukava zvibayo. Uye akanga achiedza kuvatsanangurira zvazvaiva, uye akanga achiedza kuvadzidzisa izvo zvaakanga achizivisa kuvanhu. Ndiko kwaiva kuti Jesu Kristu aive Mesiya, uye kuti akanga afa, uye Mwari vakanga vamumutsa, uye izvozvo zvaive maererano nemagwaro, uye kuti iye zvino akanga akwira kumusoro kuna Mwari Baba, uye kuti akanga ari chapupu cherumuko rwake, uye kuti zvishamiso izvi nezviratidzo nezvishamiso zvaishamisa pamberi pevanhu zvakanga zvisiri zvitsva kumutendi chaiye nemagwaro, nokuti Bhaibheri rakanga rataura nezvazvo. Tarisai kumashure mavaprofita kuti zvakaprofita sei izvo zvepakuuya kwaMesiya, uye nezvaaizoita meta makumbo dzaizokwakuka senondo muna Isaiah 35 nemagwaro akasiyana-siyana angadai akataura nezvavo. Hatinazvo kunge zvakanyorwa pano, asi zvichida tichidzokera uye nokutaura nezvazvo munhaurwa yake pfupi pamberi pemadzimambo, nokuti zvichida havaizomuitira mwoyo murefu sezvamuri neni. Saka, uye zvakare, iye akanga achizvitsanangura uye achiedza kuvaudza kuti Mwari wacho chaiye wavaishumira. Uyezve zvakare akati, nenzira inonzi upenzi ndiko kuti kupenga munona nzira inonzi upenzi ndiyo nzira yandinonamata nayo mwari wamunonamata munona nenzira inonzi upenzi ndine chokwadi chekuti nhasi kana tikamira nemachechi ataisimbopinda akadai sepresbyterian katorike baptist nemamwe akasiyana taigona kutaura uchapupu humwe chete kune vanhu ivavo vanotaura kuti vanoda sekuti kuisa hama muwadhi yevanorwara nepfungwa kana zvimwe zvakadaro nenzira inonzi upenzi ndiyo nzira yandinonamata nayo mwari wemadzibaba edu uye uchapupu hwakakura sei hwakanga huri pamberi paagripa kusvikira kunyange pakati penhauro yake agripa akadanidzira ndokuti pauro sauro wanga wapotsa wandinyengetedza kuita mukristu munoona kuti akanyatsojekesa magwaro sei asi zvichipesana nesinagogi rake chairo asi magwaro akanga anyatsojekesa zvakakwana kusvikira akati watopotsa wandinyengetedza kuti ndive sezvauri pauro akati ndinoshuva kuti dai manga muri muna zvose chete handaingada kuti muve mumangetani aya andiri maari munoona asi kuve mutendi sezvaaiva nemamwe mashoko kana ini ndinoshuva kuna mwari kuti dai maona chizaruro sei sekuona kwandinochiita nemamwe mashoko ndiye ndinoshuva kuti dai maigona kudaro maona ndinongoshuva kuti dai maidaro apo festo ndinotenda kudaro akanga amuudza kuti akanga adzidza zvakanyanyisa aive arasikirwa nenjere dzake asi akamuzivisa kuti iye kuti iye akanga asina kuti iye aiziva paaive amire uye ndingataura izvi mangwanani ano hama imi muna zvose ndinoshuva kuti dai ndaigona ndisingareveri upenyu hwapauro asi kungoitira kuti ndingopetsananguro diki zvayowo nokuti pane vamwe vakawanda pano zvichida vachataura mangwanani ano asi ndanga ndichida mukana uno kuti nditaure izvi zvino ndinoshuva kuti dai kereke imwe neimwe yakasiyana sezvandakunzwai muchitaura muchidzika Bethel Temple, Independent Assemblies of God nemamwe akasiyana-siyana ndinoshuva kuti dai mose pamwe chete maikwanisa kuona zvandinoona zvamungagona ndinoshuva kuti dai maikwanisa kuona chiratidzo chandinoona zvino maizova nekunzwisisa kwakajeka kweshumiro pandakasiya cheche yebhaptist kuti ndiuye mupendekost zvino chiremba Roy E. Davis vakanga vandigadza mucheche yemissionary baptist vakandiudza kuti ndakanga ndaita madzikirira pakauya chiratidzo chajehovha uye ndokutaura neni uye munoziva kuti kupodzwa kwaiva kwakaita sei munguva iyoyo kwaiva kwakaderera kwazvo uye hapana chandaiziva pamusoro pemapendekosti ndakanzwa kuti vaive boka revaumburuki vatsvene vaizvambarara pasi nekurwerwa masiriri sembwa dzinopenga uye vaitofanira kuvafefetedza kuti vavadzose kuupenyu nezvose zvakadaro ndizvo zvoga zvandaiziva pamusoro pevanhu vependekosti vakati ndiani waunofunga kuti achakunzwa ndikati kana mwari vachindituma pane imwe nzvimbo uye mumwe munhu wavari kunditumira kwavari ndizvozvo chaizvo maona nekuti ndakati chiremba Davis ndakati akanga achingova wamazviro kwazvo ndakamira ndikamutarisa ndakadaro vakandiudza kuti zviratidzo izvozvo ndiri mutendi mukuru hama wekuti zvipo nokudanwa hazvinei nekutendeuka ndinozvitenda unozvarwa haugoni kuva chimwe chinhu chausiri uye pese paunoedza kuzviita chimwe chinhu chausiri unenge uchingotamba chikamu chemunyengeri uye mwari ndiitei kuti ndife ndisati ndave munyengeri munoona regai ndingove zvandiri uyezve ndozviisa pachena uye zvakajeka uye zvino regai ndive saizvozvo uye munhu wose anoziva unobva waziva chaizvo izvo uye saka zvino sezvamunoziva handina kuwana dzidzo yakanyanya kuwanda sezvandataura asi mune zvangu muzvidzidzo zvebhaibheri ndini wekupedzisira asina zvaanoziva uye ndinodayira kuti munozviziva munoona uye semuparidzi handina kana kumbozviti ndiri mumwe nokuda kwokusava nechikoro nokuziva mashoko nezvimwe zvakadaro asi zvishoma zvandinazvo kune sezivo yangu yekuziva nenyasha dzavo ishe jesu ndinoedza kugoverana izvozvo nehama dzangu dzose kwese kwese kugovera izvi uye asi pandakabva kucheche yebhaptisti inova chechi yega yandakambopinda kana kuti yandakagadzwa mairi uye ndakagadzwa muna 1933 mucheche yemissionary baptist Jeffersonville, Indiana uye inhengo yesouthern baptist convention zvino isu munguva iyi ini pandakabuda uye ndikango zvino cheche baptist ikereke inozvimiririra isu tese tinozviziva izvozvo kuti iyo unogona kuparidza pamusoro pechero chinhu chipi chaunoda kana ungano yako ikachitsigira vanongo unoda kuparidza chero chawada uye ndinozvifarira munoona nokuti ndinotenda kuti chiapostora nokuti musoro urongwa hwepamusorosoro muchechi mufudzi tinozvicherechedza kuti mufudzi uye kana mumwe mubishopi kana mumwe munhu ari kuzobvisa chizaruro kubva mumufudzi, zvino Mwari vanozoshanda sei mukereke yake? Munoona, hautongogone kuzvinzwisisa. Saka uye ndine pandakabuda imomo ndakasangana neboka rekutanga, kwaiva kupodzwa kwaBetty Doherty paSt. Louis, Missouri. Uye yaive Pentecostal United kana Church yePentecostal Jesus Name. Zvino mufundisi uyu aiva weko, uye mwanasikana wake muduku akapodzwa. Kutaura chokwadi, ndakafunga kuti ndizvo zvakaita kuti ave mupendekosti, kwaiva nokuda kwekuti vaizviti Jesus only. Uye ndakafunga kuti ndizvo zvakavaita kuti vave vependekosti, kwaive nokuti ndizvo zvavaizvidaidza pachavo, uye ndiwo waiva musiyano. Saka zvino kubva ipapo ndakaenda kune uye murume akanaka, takava nemusangano mukuru muSt. Louis, uyo mufananidzo unowanikwa imomo, uye takashandisa Kiel Auditorium. Zvino usiku hwekutanga kana huviri paiva ne 14,000 vakaizadza, uye taisakwanisa kana takatozoisa mapurisa pamikova kuvaita kuti vasapinde. Uye zvakare kubva ipapo takaenda zasi kwaRichard T. Reed weBible Hour Tabernacle yekare yakaropafadzwa kuJonesboro, iyo yakanga iri yesangano rimwe chetero. Uye kubva ipapo ndokuenda kwachiremba G. H. Brown, sangano rimwe chetero, pa505 Vita Street muLittle Rock, Arkansas. Uye kubva ipapo takaenda kumhenderekedzo yekumadokero. Zvino ipapo pandakasvika kumhenderekedzo dzekumadokero ndakatungidza moto. Zvino ndakaona kuti kwaiva nekupatsanurana kwakawanda pakati pevanhu vependekosti mumasangano avo, sekwatinako isu mabhaptisti. Munoona, vaive nekupatsanurana kwakawanda kwazvo kwaivepo. Vaive vakasiyana, paive neAssemblies of God neChurch of God neimwewozve nechimwewo neimwewozve, uye nemusiyano, uye vakanga vazvipatsanura, uye vakanga vatara migano miduku. Zvino dzimwe hama dzose dzakatanga kuuya kwandiri dzichindiudza, handiti muri veJesus only neboka iri riri necheapa? Ndikati kwete, handizvidaidze saizvozvo. Maona, akati handiti muri kuwadzana navo? Ndikati asika, izvozvo hazvindiite izvozvo. Maona, uye ini ndikati ndango vaive hama. Uye akati handiti ivo iboka handiti havana chinhu chavainacho kunze kwekuva boka remagora nezvimwe ari ipapo saizvozvo apo. Ndikati zvino muri kuti kudii? Ndinosangana nevarume vane umwari chaivo ikoko, uye vanhu vamwari. Ini ndikati ini zviro kwazvo handibvumi kuvadana kuti vakaipa, nokuti havana. Saka zvino ndakaedza kuzvisendeka zvakadaro, chero bedzi ndaikwanisa kuzviita ndisina divi randaitora. Zvino ndakatanga kudzidza kuti pfungwa dzavo dzaivei, uye kuti kupatsanurana kwavo kwaiva kwei, uye kuti chii chakaita kuti vapatsanurane. Zvino ndakazoona kuti maviri emapoka makuru, rimwe rawo rainzi Jesus only, uye rimwe racho rainzi Assemblies of God, uye vakadanwa kunze kana kuti vakapatsanurana nekuda kwenyaya yerubhabhatidzo rwemumvura, rimwe richishandisa Baba, Mwanakomana, Mweya Mutsvene, uye rimwe racho richishandisa zita raJesu. Saka ndakatarisa, uye kumativi ose maviri kwaiva nevarume vakuru, varanda vaMwari. Zvino ndakafunga, oh Mwari, dai ndaigona kuvaona vose vachizova kungopfuurira mberi nekuve, asi vasingatare miganhu yavo, uye vachiti hatiwadzane mumwe nemumwe. Asi ndakaona mune izvi mweya wakaipa wakanga wapinda pakati pavo, uye wakanga wakonzera ruvengo nenduru pamusoro penyaya dzakanga dzamuka pakati pavo. Ndakafunga kuti ndizvo chaizvo zvinonyatsodiwa nadhiabhori, ndizvo chaizvo zvaanoda. Chero bedzi pfuti dzenyu dzakanangiswa pane mumwe nemumwe, haatombodi kuti arwe nepadiki zvapo. Uye ini uye saka zvino pakupedzisira zvakasvika pamangange, uye mangange iwayo aiva kuSeattle, Washington, munenge muna 1946. Zvino mamwe mangwanani ndakaunzwa mufoya yemuhotera imwe yakada kudai nekudya kwemangwanani kwevamwe vashumiri. Zvino ndakatozotaura nevarume vaviri vakuru vacho, uye mumwe wavo aiva chiremba nesi. Ndinodayira kuti imi hama dzeAssemblies of God munovarangarira. Vakanga vari munharaunda yokuchamhembe kwakadziva kumadokero. Murume mukuru akatesva njere, mudzidzi, zvino aimiririra Assemblies of God. Uyezve chiremba Sizim vechechi yeUnited Pentecostal. Ndinofungidzira kuti imi hama dzeUnited Pentecostal munovarangarira vaivawo zvakare munharaunda dzekuchamhembe kwakadziva kumadokero kumusoro ikoko, ndo vakanga vari mutungamiri wadzo nematunhu kumusoro ikoko. Zvino varume vaviri ava vakasangana. Zvino ndaifanira kuuyiswa pamberi pavo nokuti hondo yacho yainge yotsvuka ropa, uye yainge yondicheka kubva kumativi ose. Zvino ndakafunga, ndoita sei? Chii chandinogona kuita? Zvino Saka vakati, zvino kamunofanirwa kutora divi nerimwe kana nerimwe racho. Kana muchizoenda neve Jesus name, munofanira kuva we Jesus name. Uye kana mukaenda neve Assemblies of God, munofanira kusiya ve Jesus name, muva we Assemblies of God kana zvimwe zvakadaro. Zvakasvika panzvimbo yandaifanira kuratidza pandaive ndiri nemwe nzira. Ndakanyengetera zvikuru mangwanani iwayo ndisandadzikako. Ndakati Mwari ndibatsireiwo. Nokuti kune varume vaviri vakuru, kune zviuru zvevaranda. Uye makandituma kunze kuno neshumiro. Zvino, vose varanda venyu. Zvino ndingaisawo here karunziro kadiki kandinako kune sangano rimwe iro richirwisa rimwe racho. Maona, ini handitongogoni kunzwa zvakanaka mukuita izvozvo. Handifungi kuti kungava kuda kwaKristu kuti ndizviite. Ini ndikati Mwari ndibatsirei uye ndipei chimwe chinhu chekuita kana kuti ndipei chimwe chinhu chekutaura. Zvino ipapo ndakanga ndisina ani zvake. Ndakatozungumira ipapo Ishe Jesu bedzi neni mangwanani iwayo. Zvino, nhaurirano huru yakauya, uchaita sei, isarudzo ipi yauchaita. Ndakati, sarudzo yangu yakatoitwa kare. Kuti sarudzo yangu, kumira pakati penyu muri vaviri, uye ndisingajoyi nechero rimwe resangano. Uye ndoti, ndakakumbundirai muri vaviri, tiri hama, maona, munoona, tiri hama, maona. Ini ndikati, ndakaedza kuverenga mabhuku ese andaigona kuti izvi zvakauya sei. Iyo yainzi nyaya itsva iyi, uye kuti vakapatsanurana sei, uye kuti iri racho rakatanga nenzira iyi, uye nenzira iyo. Ini ndikati, mukukakavadzana pakati penyu, ndakati, ndizvo zvimwe chete zvakaparadza kufamba kwePentecost. Pazuva, mushure mePentecost, vakatanga kukakavadzana. Ini ndikati, chinhu ichocho chinopatsanura zvakare. Ndikati, pane mukana here wokuti pagone kuva nemumiririri pakati penyu imi hama? Pane chimwe chinhu chingagone kumira here? Zvinoka, vakatadza kupindura nemuromo wavo pane izvozvo, nekuti chaive chimoto chaicho. Munoziva makore angangoita 15-20 akapfuura zvazvaive, nokuti rimwe boka rakanga rangobuda kubva mune rimwe. Zvino pakanga pane kukakavadzana kwakanyanya. Saka ndakati, zvinoka hama, hezvino izvi zvandichaita. Ndiri kuzo, Mwari havana kumbondituma kuti ndibhabhatidze zvisinei. Vakandituma kuti ndinamatire vana vavo vanorwara. Ndakati, saka ndichanamatira vanorwara, uye imi vashumiri, itai zvenyu zvekubhabhatidza. Ndakadaro. Ndakati, zvino ndinoda kukubvunzai chimwe chinhu, kungoitira kuti mugonzwisisa. Ndakati, hama nesi, ivo vanhu ava veJesus name, munotenda here kuti vakagamuchira Mweya Mutsvene pavanotaura nendimi nekuita zvimwe chete zvamunoita imi muAssemblies of God? Vakati, zviro kwazvo. Ndakati, hama sizim, munotenda here kuti veAssemblies of God vane Mweya Mutsvene pavanotaura nendimi uye nekuita zvimwe chete zvamakaita pakubhabhatidzwa? Vakati, chokwadi, ndinodaro. Ndikati, zvino Bhaibheri rakati Mwari vanopa Mweya Mutsvene avo vanovateerera. Zvino, ndiani akavateerera? Ndiani akavateerera? Ndiani pakati penyu akavateerera? Uye Mwari vakakupai mose Mweya Mutsvene? Maona. Ndikati, mungataure here hama sizimu kuti hama nesi havana Mweya Mutsvene? Vakati, kwete. Ndikati, mungati hama sizimu havana Mweya Mutsvene here? Kwete. Maona. Kuti vose vaitenda kuti mumwe nomumwe akanga ane Mweya Mutsvene. Asi, munoona, hazvitongoreva chinhu hama, hazvireve chinhu. Zvino ndakanzwa mushure mechinguvana kubva ipapo, ndichadzoka kupfungwa yangu munguva pfupi. Hama dzechifinish dziri nechekuno, mushure mekunge ndabva kuFinland, uko Mwari vakatipa zvandaifunga mumwe wemisangano yedu mikurusa. Ikoko kakamutswa kakomana kadiki kakafa nezvimwe zvakawanda. Ndakasangana muStockholm, Sweden, na Louis Petras weFiladelphia Church ikoko. Anova munhu waMwari mukuru uye neFiladelphia Church. Hama Gordon Lindsay vaive zvino, ndinofunga, handifungi kuti vanopinda ikoko zvino, asi vakanga vari vekuAssemblies of God. Zvino, Assemblies of God ndiyo imwe yevatsigiri vangu vakuru pasi rose. Uye Foursquare yaive yakabuda ichibva muAssemblies of God ndiyo imwe yevatsigiri vangu vakuru. VeOneness ndivo pasi rose ndivo vamwe vevatsigiri vangu vakuru. Maona. Zvino, ndakangotora danho iroro ndichingosiya nyaya dzainetsa dzacho, ndokubva ndatora danho rekuti handizotore divi ripi zvaro rekukakavara ikoko kusvikira takwanisa kuona kuti tiri hama uye touya pamwe chete. Uye zvadaro, tese toona nyaya imwe chete yakananga ipapo yatiri kuya kwairi, chinangwa nedonzvo rekuita kudaro. Zvino iwe unofanira kuongorora chinangwa chako nedonzvo kutanga. Kutanga wana kuda kwaMwari, wochibva wawana donzvo rako, uye wobva waongorora chinangwa chako, uye woona kana chinangwa chako chakarurama. Zvino, sezvakataurwa naJesu muna Mariko 11:24, kana ukati kugomo iri suduruka, uye usingapokani mwoyo mako, asi cherobedzi uine kupokana mwoyo mako kuti kuda kwaMwari here, kana kuti chinangwa chako kana donzvo rako rakatsveyama here. richasururuka sei. Asi kana uchiziva kuti chinangwa chako chakanaka uye kuda kwaMwari uye donzvo rako rakanaka, rinofanira kusuduruka ndizvo zvoga, kana kuti Mwari vakataura chimwe chinhu chisicho. Ndicho chikonzero chaicho kana ndichienda paplatform mumachechi. Hapana akambondinzwa ndichitaura zvinhu izvozvo paplatform. Nyaya idzodzo ndinongodzisiya dzakadaro, munoona zviri kune imi varume. Maona ndiri pano kuti ndikubatsirei kuunza mweya kuna Kristu nechipo chaMwari. Munoona, maona hazvina mutsauko wazvinoita. Munoita henyu zvekubhabhatidza kwenyu, asi zvino kana zvasvika chokwadi, ndakadaidzwa mazita ese, ndakadaidzwa kunzi handizive kuti mangani, kubva pakunzi kunzi mwanakomana waMwari munyama kusvika zasi pakunzi pakunzi dhimoni. Ndizvozvo zvose, asi shure kwezvose ndiri hama yenyu, mugari pamwe chete muumambo hwaMwari, ndichishanda nemi mose muumambo. Zvino ichokwadi, zvino ndicha kana zvakanaka uye muchifunga kuti tine nguva yakakwana, ndinoda kukuudzai kuti takazvikurukura sei izvozvo. Zvingava zvakanaka here hama kwechinguvana chete, hama nesi nevamwe? Zvakanaka, uye zvingava hazvo zvishuma zvingakubatsirai kuti munzwisise tingati. Ndanyora pasi apa zvimwe zvezvinhu zvandinorangarira zvavakabvisa ikoko, uye saka vakandibvunza zvandaitenda pamusoro pe Trinity. Ndaitenda here kuti paiva netrinity yaMwari? Zvino hama, kana tasvika pane izvi, ndinoimba kuti kana izvi zvapera, kuti tichave hama dzimwe chetedzo dzatagara tiri nguva yose iyi. Maona, asi ndinonzwa kuti ndine mungava kwamuri, nokuti vanhu venyu vanouya kumisangano yangu, uye zviro kwazvo handingadi kuendesa mumwe wavo anyengereka. Uye ndagara ndichiudza vanhu vanondinyorera mibvunzo kunze kwezvandinoparidza papuratifomu, uye heuno munyori wangu nevamwe vakadaro, kana vakandibvunza mubvunzo munoti kudine izvi kana munoti kudine izvo, ndakati bvunzai mufundisi wenyu. Munoona, nokuti kana vakakutungamirira kusvika pari zvino, kusvikira wagamuchira Mweya Mutsvene, vachapfuurira mberi newe. Munoona, iwe munoona, bvunzai mufundisi wako, nokuti zvinhu zvidiki zvakadaro zvinokonzeresa nyonganyonga, uye naizvozvo ndinosiyana nazvo. Munoona, zvino uye ndakanzi ndaive ndiri murwisi wemasangano. Zvino handisi. Ndinofunga kuti masangano akanaka kwazvo, asi kana urongwa hwesangano renyu hwaora, ndizvo zvandinopesana nazvo. Maona, hazvina mhosva kuti ihwanesi kana vetrinity kana chero zvairi. Urongwa hwacho hwekuti kana wasvika panzvimbo iwe zvino uye woti isu tiri veassemblies of God, zvino ndiani kwavo vari mhiri kwemugwagwa? Ihama dzedu vanonzi United Pentecostal, zvino ndiani kwavo vari uko? Ndidzo hama dzeFour Square. Tiri hama dzinoshamisa, tine kuyanana kukuru mumwe nemumwe. Mose munotenda chinhu chimwe chete here? Hongu, tinotenda. Zvino saka chii chinoita kuti muve makadai? Zvinoka, hama idzi dzinobhabhatidza nenzira iyi, uye ava vanobhabhatidza nenzira iyi vakatipira gotsi, uye ava vanobhabhatidza sekusouth africa uku. Hama, takasangana nazvo. Vakandibvunza, rimwe boka rinobhabhatidza katatu nekumberi, uye rimwe racho raibhabhatidza katatu nemanhede. Ivo nokuti ndikati munozviwanepi izvozvo? Mumwe akati paakafa bhaibheri rakati akakotamira kumberi. Ndokuti naizvozvo tinofanira kuvanyudza nekumberi. Ini ndikati zvakanaka kune rimwe boka, chii chakako imi? Vakati makamboviga munhu chiso chakatarisa pasi here? Zvakanaka, zvino munoziva chii? Vakazvipatsanura ndokuita mapoka maviri, masangano maviri. Nhai vedu hama, ndizvo chaizvo zvinodiwa nadhiabhori, ndizvo chete zvaanoda. Hongu, zvitorerei. Zvino munoona, haisi apostolic faith mission kana kuti ipentecostal assemblies kune rimwe divi. Handizvo izvozvo. Mune varume vakanaka mumapoka acho ari maviri sevari pano, asi munoona urongwa hwechinhu chacho. Zvakangofanana nekatorike sezvandinowanzotaura. Kana ari mukatorike uye achivimba naKristu kuti awane ruponeso, akaponeswa. Zviro kwazvo ndizvozvo. Kana achivimba nechechi, akarasika. Uye chero ani wenyu hama dzechipendekosi munoziva, kana tichitarisira kuchechi yependekosi kuti itiponese, tiri pakati pevanhu vanosuwisa zvakanyanya. Ndizvozvo, nokuti takarasika. Ndizvozvo, asi kana tichitarisa kuna Jesu Kristu, saka takaponeswa nokutenda kwako. Izvozvo chii? Ibasa rakapera, uye twese tukunhu tudiki twezvemashandiro, uye nokuti tiri vapi, hazvina mutsauko wakanyanya wazvinoita. Zvino ndakati kuna hama Sizimu nahama Nesi kuti ndipindure mubvunzo wenyu. Ndakati zvino handitori divi ripi zvaro nemi hama, uye ndinoziva chero bedzi muchikakavadzana, mese muri vaviri muri kukanganisa. Maona, nokuti ndingasva hangu ndichikanganisa mudzidziso yangu, uye ndakarurama mumwoyo mangu. pane kuvanda karurama padzidziso yangu uye ndisina kururama mumwoyo mangu. Maona, ndakati, mushire mezvose, chimiro chemwoyo wako. Uye ndakazviita setsika kuziva izvi kuti kana munhu zvisinei nezvaanoita uye kuti anopesana sei uye nezvaanotaura pamusoro pangu, kana mumwoyo mangu kwete zvekungoitawo. Asi kubva mumwoyo mangu kana ndisingakwanisi kuda munhu iyeye sekuda kwandinoita chero mumwe munhu, ndinobva ndaziva kuti pane chimwe chinhu chakatsveyama mukati umu, munoona? Ndizvozvo, nokuti ndizvo izvo zvisinei kana iyeye. Imwe hama duku yakauya kasirikare, hama duku yeChurch of Christ, uye akasimuka ipapo. Zvino akati, muchinda uyu ndidhiabhori, maona? Akati, anotaura nezvemweya mutsvene. Akati, hakuna chinhu zvakadaro. Ivo zvino vaapostora 12 chete ndivo vakagamuchira mweya mutsvene, uye kupodza kwamwari kwakapiwa kwavaapostora 12 chete. Ndokuenderera zvake kweinenge hafu yeawa. Ini ndikati, chimbomirai hama, ndinofunga kuti munofanira kundipa mukana wokungotsigira izvi, munoona? Ndakati, mati makataura paitaura Bhaibheri uye mukanyarara parakanyarara. Zvino akati, tinodaro. Ndakati, zvino mati kwaingova nevaapostora 12 vakagamuchira mweya mutsvene? Bhaibheri rakati makanga muine 120 muimba yepamusoro apo mweya mutsvene wakadonha madzimai navose. Uye mungada kundiudzawo, munofunga kuti Pauro akanga asina mweya mutsvene here? Uye akaugamuchira papera nguva refu shure kwaizvozvo, munoona? Uye mati chipo chekupodza chakapiwa kwavaapostora 12 chete. Zvino Stefano akaenda zasi mazuva mashoma akatevera, uye akanga asiri mumwe we12. Akanga asitombori kana muparidzi, akanga ari mudhikoni. Zvino akadzika kusamariya akadzinga madhimoni. Ini ndikati, hama, raive rakanyarara chaizvo ipo apa hongu apo pamakazorichengeta riri. Uye mushure mekunge zvapera, asi ndakati, ndinokuregererai nokunditi dhimoni, nokuti ndinoziva manga musingareve izvozvo. Zvino vakapedza vakauya vakati, pane chinhu chimwe chete chandinogona kutaura, mune mweya waKristu. Ndikati, zvino hama, ndiri upi wacho, dhimoni kana waKristu? Maona, maona. Asi ndinokuudzai, munoona, nokuda kwekuti munhu aikwanisa kuona kuti ndaimuda, zvisinei akanga achipikisa uye achipikisa zvinotyisa uye achitsoropodza zvakasimba, iye ndiri muvhimi uye nemhuka dzesango upenyu hwangu hwese. Zvino vanhu vakati, sei panguva iya yandakazouraya chitsere chiya nebanga, munoona? Vakati, manga musingachitye here? Ndakati, kwete, dai ndaichitya chaizondiuraya, munoona? Asi munoona, haugone kudzinyengedza. Dzinoziva kuti uri kudzitya here kana kuti kwete. Chimbotya bhiza zvinoone zvichaitwa nebhiza, rinokutsika-tsika, maona? Saka kana uchitya, haugone kuita zvokunyepedzera. Unotofanirwa kuva narwo zvechokwadi. Ndizvo zvazviri naSatani, ndizvo zvazviri pakati pevanhu. Unofanira kuda vanhu, hautongogone kuita zvokunyepedzera. Unofanira kuva narwo, kana kuti mavara ako achaonekwa pane imwe nzvimbo, munoona? Ndizvozvo, unofanirwa chaizvo kuda vanhu, uye vanoziva kuti unovada, munoona? Pane chimwe chinhu pazviri. Zvino murume iyeye akafonera mudzimai wangu mazuva mashoma apfuura ndokuti, hama Branham varipo here? Akati, kwete. Akati, zvakanaka, chinhu wani chandichafanira kutaura? Handina kuvhumirana navo mudzidzo yebhaibheri, asi ndinoti muranda waKristu. Saka zvino, uye zvakare ndisati ndaenda akatumira tsamba kwandiri. Zvino akati, ndiri kuuyako pamunongodzoka, ndiri kuda rubhabhatidzo rwemweya mutsvene rwamuri kutaura nezvarwo. Saka munoona, apo paungadai waka kana kuti dai ndakave nemanzwiro iwayo ekuti handiti hapana zvauri, sangano rako rekare harina zvarakanakira, uye imi mose vanhu veChurch of Christ hamuna zvamakanakira. Hamuna kunaka, muri madhimoni. Ndingadai ndisina kumbohwina murume iyeye, uye kana dai ndakamuudza kuti ndinomuda uye ndisingarevesi mumwoyo mangu, angadai akaziva zviri nani. Ndizvo zvoga zviripo kwazviri, unofanira kuzvirevesa mumwoyo mako. Uye ndihwo usiku hwandinofamba ndichiuya papuratifomu iyoyo ndiri pasi pekunzvera ikoko, munoona? Handifunge nezvazvo, handitongodyi panguva yekudya kwemasikati ndichitsanya nekunamata uye ndogara ndiri mukamuri, nokuti akandivimbisa kuti aizozviita. Uye nokudaro ndinoenda ndisina kana mumvuri mumwe zvavo wokupokana, nokuti akavimbisa kuti aizozviita. Nokudaro, munoona, ini zvangu ndinoziva kuti chinangwa changu ndechechii, donzvo rangu nderechii, kufambisira mberi umambo hwamwari. Kana munhu akaenda neuku neuko, chero kuchechi yaanoenda, chero bedza achiuya kuna Kristu, hazvina basa kwandiri. Zvino zviri mumwoyo mangu, maona? Uye hazvina mhosva kana tikaenda kunojoina Church of Christ. Zvakangonaka, zvakanaka. Kana iye chechi ipi yaanopinda, hazvina basa kwandiri. Asi chero bedzi ndaunza mweya wake kuna Kristu, ndicho chinhu chikuru. Saka ndakati, hama Nesi, ndisiri ndinopesana. Zvino ndiri kuzo, zvakanaka here kushandisa ichi, hama? Ndakati, ndinoda kutaura nekutsanangura. Uye mune izvi, ndingati kwamuri hama dziri pano, zvino musataure izvi pakati peungano dzenyu. Kana mukadaro, uye mondiitirawo nyasha. ingoni regai ndiri hama yenyu. Maona, uye ini, uye kana tichikanganisa zvino, mundiregererewo. Asi ndinoda kukutsanangurirai nekuona kuti pane mapoka maviri akagara pano mangwanani ano. EOSR Oneness nere Assemblies zvakare uye nevanotenda zveTrinity. Zvino, ndinoda kuita chirevo ichi, ndinoda kutaura kuti, ndinotenda kuti mativi ose ari maviri ari kukanganisa, chero bedzi vachikakavadzana, nokuti zvinangwa zvavo handizvo. Uye chero bedzi zvinangwa zvenyu zvakaipa, zvisinei kuti donzvo renyu chii, asi zvinangwa zvenyu kudonzvo iroro zvakaipa, zvino hazvimbofi zvakashanda, ndizvozvo. Zvino, vamwe vanhu vakati, hama Branham, muriwe Jesus only. Ndinoda kutaura kuti ikoko kukanganisa, handisiwe Jesus only. Mumwe munhu anoti, hama Branham, muri muTrinitarian here? Kwete changamire, handisi muTrinitarian, ndiri muKristu, maona. Ini, handi izwire kuti Trinitarian, haritombotaurwe muBhaibheri. Izwire kuti Trinity. Uye, handitendi kuti kuna vana mwari vatatu vakasiyana. Ndinotenda kuti kuna mwari mumwe ari mumahofisi matatu. Baba, Mwanakomana, Mweya Mutsvene. Ndicho chikonzero chaicho takarayirwa kubhabhatidza muzita ra Baba, Mwanakomana, Mweya Mutsvene. Ndinotenda kuti ndiMwari vachizvideredza, vachidzika. Zvino, Mwari pavakatanga kuzviratidza kumunhu, vakanga vari muchimiro cheshongwe yemoto. Munozvitenda izvozvo zvamudaro here? Izvo chero muverengi weBhaibheri upi anoziva kuti shongwe yemoto yaiva murenje yaiva Rogosi kuti iyeye aiva mutumwa wesungano aive Kristu nokuti akanga ari zvakanga zvisiri. Ndinotenda kuti ndimutsvene Johani 6 ipapo akati Abrahama asati avapo nezvandiri akanga ari ndiri. Saka vaive Mwari vatsvene kunyange kana munhu akabata gomo anofanira kuurayiwa, munoona. Zvakanaka, zvino Mwari vamwe chete ivavo vakanga vachiedza kuzvishanda kudzoka muchisikwa chavo chavakanga vasika. Zvino havaigona kuuya pedyo navo nokuti vaiva nezvivi, uye ropa rembudzi nemakwai harina kumbobvisa chivi. Tinozviziva izvozvo, rakangofukidza chivi. Zvino, asi zvino, Mwari vamwe chete ivavo vakanga vari shongwe yemoto vakazova nyama kubudikidza nemwanakomana wavo ndokugara mumutumbi unonzi Ishe Jesu Kristu. Bhaibheri rakati, maari munogara uzaru hweumwari mumutumbi. Zvino Jesu akati muna handiti muna Timotheo wekutanga 3:16, pasina gakava chakavanzika cheumwari chikuru. Zvino kana vaikwanisa kuchidaidza kuti chikuru, handiti tingaitei, maona. Chakavanzika chamwari chikuru nekuti Mwari vakaratidzwa munyama uye vakaonekwa nevatumwa ndokugamuchirwa mukubwinya nezvimwe zvakadaro. Zvino uye akati muna Johani 14 kuna Thomas, kana uchinge wandiona waona Baba. Ko zvino sei uri kuti tiratidzei Baba? Bhaibheri rakataura kuti Mwari vakanga vari muna Kristu vachizviyananisira nyika kwavari. Zvino Mwari havangavi vanhu vatatu vana Mwari vatatu. Kanawo Jesu hakwanisi kuva Baba vake pachake mune mumwe, maona. Saka munoona, zvinoita kuti vose vange vachikanganisa zvikuru. Zvino uye zvino kana mukangocherechedza, hapana nzvimbo kana tine vana Mwari vatatu tiri maedheni. Zvino tinozviziva izvozvo. SemuJudha akati kwandiri imwe nguva pandaive ndichitaura naye, akati ndeupi wacho pavari anova Mwari wako? Ndeupi wacho anova Mwari wako? Baba, Mwanakomana kana Mweya Mutsvene, ndeupi wacho anova wako? Zvino ndakati handiti hakuna vana Mwari vatatu. Akati haugone kugura-gura Mwari muzvidimbu zvitatu kugovapa kumuJudha. Ndakati kwete changamire. Ndakati John Ryan paakapodzwa upofu ipapo paFort Wayne, munoziva. Zvino rabhi uyu kumusoro kuno kumisha wa kana kuFort Benton Harbor akati haukwanise kugura Mwari muzvidimbu zvitatu womupa kumuJudha. Ndakati zviro kwazvo kwete, handidaro. Ndakati rabhi, zvingakuomera here kuti mutende vaprofita? Akati kwete. Ndakati muna Isaiah 9:6 akanga achitaura nezvani? Takazvarirwa mwana, mwanakomana akapiwa, achanzi Gurukota, Mwari Samasimba, Muchinda Worugare. Akati aiva ari Mesiya. Ndikati zvino rabhi, Mesiya achava neukama hupi kuna Mwari? Akati achange ari Mwari. Ndizvo zvandaifunga, maona. Zvino munoona, ndizvozvo chaizvo, ndizvo zvaari. Zvino saka ndakati, ndiudzei zvino pakatadza Jesu kuzadzisa chaizvo zvakataurwa nemuprofita kuti aizoita. Zvino akatanga kuchema achifamba-famba, ndikati, naizvozvo John Ryan akasvinudzwa meso ake, maona. Uye akati, Zvino akati, hazvingaite kuti Mwari vave nemwana komana. Ndakati, Jehovha mukuru akafukidza mudzimai sezvakataurwa nemuprofita kuti aizoita, uye akasika chizenga cheropa. Zvino, kubudikidza nemuchizenga cheropa ichocho, ndipo pakabuda mutumbi waKristu. Tarisai mutestamende yekare, Rabhi. Ndakati, kana munhu aienda kunoita chipiriso, aitora gwayana. Aiziva kuti akanga achikora mirayiro yaMwari, saka aitora gwayana, aireurura zvivi zvake, zvino gwayana iri raiurayiwa. Apo maoko ake ari pamusoro pegwayana, kureurura kwake kwekuti achiziva kuti aifanira kufira chivi chake, asi gwayana rakanga richitora nzvimbo yake. Zvino chizenga cheropa chakapamurwa, zvino akabata gwayana diki neruoko rwake, kusvikira anzwa upenyu hwaro huchibuda mariri uye richiomarara. Zvino muprisita zvirokwazvo aikandira ropa pamoto, aritari yendarira yekutongwa. Ndakabva ndati, murume iyeye zvino aibuda achiziva kuti gwayana rakanga ratora nzvimbo yake, asi aibuda aine chishuwo chimwe chete chaaive nacho paakapinda. Munoona? Nokuti raisagona kubvisa chivi. Maona? Asi zvino nyaya iyi, munamati kana achinge acheneswa, haachina zvakare, haana yekuita chivi. Ikoko kwaiva nechibayiro chaiitwa gore negore. Asi ndakati, zvino pane nguva iyi, munamati kana anatswa kamwe chete, haachina zvakare, haana yekuita chivi. Nokuti, tarirai Rabhi, muutsvuku hweropa, upenyu hudiki ihwohwo hunotangira muchizenga, uhwo hunobva kumunhurume huchipinda kumukadzi, zvino anobuditsa zai. Asi huku inogona kukandira zai, asi kana isina kumbove nemukono haizombochochonyi. Ini ndikati, zvino Mwari vakurusa vaive vakazadza nguva yese nenzvimbo vakadzika kuvakachizenga kamwe chete kaduku muchizvaro chemudzimai. Zvino ndakabva ndati, kana taponeswa nhasi, Jesu akanga asiri muJudha kana murudzi, nokuti zai chete rakangoburitsa nyama, ropa raiva neupenyu. Saka isu tiri, Bhaibheri rakati takaponeswa neropa raMwari. Munoona? Akanga asiri muJudha kana murudzi, akanga ari Mwari. Nokudaro, kana tauya paaritari uye toisa maoko edu nokutenda pamusoro wake, uye tonzwa kubvarurwa nekurwadziwa paKarivhari, uye toreurura zvivi zvedu kuti takatadza, uye akafa panzvimbo yedu. Zvino, unoona, ndakati ropa regwayana iroro harina kukwanisa kudzoka pane uyu. Ropa rakachizenga chakapamurwa uye upenyu hwakatupfunurwa mukupamurwa kwechizenga ichi cheropa regwayana hawaigona kudzoka pamunamati, nokuti hwaiva upenyu hwemhuka uye hwaisapindirana neupenyu hwemunhu. Asi nguva ino, apo chizenga chiya cheropa pachakapamurwa, akanga asingori munhuwo zvake, hwaiva upenyu hwaMwari hwakatupfunurwa. Uye kana munamata akaisa maoko ake nokutenda pamusoro pemwanakomana waMwari, uye oreurura zvivi zvake, kwete upenyu hwemumwe munhu, asi upenyu hwaMwari hunodzoka mumunhu uyu, hunova upenyu husingaperi. Izwi rokuti zowi rinodudzirwa kuti upenyu hwaMwari pachavo. Uye vakati vaizotipa zowi, upenyu husingaperi, uye zvino tiri vanakomana nevanasikana vaMwari. Ezvokaizvo ndakati, zvino chii? NdiMwari vachizvideridza. Vakauya kutanga, hapana munhu aigona kuvabata, nokuti munhu akanga atadza. Tevere vakadzika pasi vari mumutumbi kuitira kuti varavire chivi, kutora chivi. Munoona? Ivo, chinhu choga Mwari chavaigona kuita kuti vave nenduramo kwaiva kuzviita nenzira iyoyo. Semuenzaniso, ko kana ndaive nemasimba pamusoro peungano ino mangwanani ano, seaive naMwari pamusoro perudzi rwemunhu, ndobva ndati, munhu wekutanga anotarisa bango iro anofa. Zvino Tommy Hicks oritarisa. Zvino semuenzaniso, ndotora Carl, hama Carlson, mufirei? Izvozvo zvingasava zvakarurama. Ndoti, Leo ndiwe munyori wangu, mufire. Zvingasava zvakarurama. Billy Paul, mwanakomana wangu, iwewe mufire. Izvozvo hazvina kururama. Nzira chete yandingave nenduramo kutotora nzvimbo yake pachangu. Uye ndizvo zvakaitwa naMwari. Ivo Mwari mweya, zvino vakasika, ivo vakashandura chimiro chavo. Zvinofanira kushamisa kuvanhu kufunga nezvaJehovha muduku. Angadai akauya ava murume mukuru chaiye, asi akauya muchidyiro pamusoro pemurwi wemanyowa. Jehovha muduku achichema semucheche, Jehovha muduku achitamba semukomana, Jehovha muduku achiveza mapuranga semushandi, Jehovha muduku muzera rokuyaruka, Jehovha akarembera pakati pedenga nenyika aine makararwa emasiriri pamwe nemate emasoja akadhakwa pachiso chake, Jehovha achifira vana vake. Jehovah achifa kuti adzikinure kwete mumwe munhu asi Mwari pachavo. Munoona, Mwari ndiyo yaiva hofisi yavo. Sei vari kuedza kudzoka kumoyo yevanhu. Zvino taisakwanisa kuvabata ipapo. Apa takavanzwa nemaoko edu. Zvino chii chavakaita kubudikidza nekupira mutumbi iwoyo? Vakava Jehovha mukati medu. Tiri zvikamu zvavo. Pazuva rePentekosti shongwe yemoto yakazvipamura. Zvino ndimi dzemoto ndokugara pamusoro pemumwe nemumwe zvichiratidza kuti Mwari vaizvipatsanura pakati pechechi yavo. Zvino hama, tikakwanisa bedzi kuuya pamwe chete uye tounza izvozvo pamwe chete, zvadaro tina Jehovha muzaro patinouya pamwe chete. Asi tingazviita sei kana uyu ari kutaura nendimi, uye ane rubhabhatidzo, uyu wacho zvinobva achengeta kamurazvo akakemoto nechiapa, uye uyu ngatizviisei pamwe chete. Apo Mwari nezuva rePentekosti vakadzika, zvino Bhaibheri rakati ndimi dzemoto dzakagara pamusoro pemumwe nemumwe wavo, uye ivo ndimi semoto mirazvo. Yakanga iri shongwe yemoto iya ichizvipatsanura nokuzvigovera pakati pevanhu kuti tive hama. Nezuva iroro muchaziva kuti ini ndiri muna Baba, Baba vari mandiri, ini mandiri, nemi muri mandiri, uye isu tiri vamwe. Tiri vamwe, hatina kupatsanurwa. Zvino Jehovha Mwari kumusoro kuno vaisakwanisa kubata rudzi rwevanhu nokuda kwemurayiro wavo pachavo rwutsvene. Jehovha Mwari vakava chivi nokuda kwedu, uye vakabhadhara mubhadharo wekuti Jehovha Mwari vamwe chetewo vagokwanisa kuuya zvino vozogara mukati medu. Mwari vari pamusoro pedu, Mwari vanesu, Mwari vari mukati medu. Kwete vana Mwari vatatu, Mwari mumwe. Maprofesa anotopenga achiedza kuzvinzwisisa. Chizaruro zvinofanira kuzarurwa kwauri. Zvino kana zvasvika parubhabhatidzo zvino, vanhu vazhinji zvino munofanira kuita izvozvo hama, kana kuti zvakaita sezvandakataura kuna hama Sism nekuna hama Nesi kuti kana imi gakavaramuka uye chero vazhinji venyu vadzidzi pano makakodzera kundipfuura. Asi ndakanzvera zvakanyanya pamusoro penyaya yacho, uye ndakaverenga pre-Nicene Fathers, Nicene Council nevanyori vese, nhoroondo nevamwe vakadaro. Nyaya yacho iyoyo yakasimuka pakanzuro yepaNicaea, mativi ese akasvika pakupera, apo kereke yekatorike yakatora divi rakanyanyisa reTrinity, uye rimwe racho rakaenda mukutenda muhumwe. Zvino mativi ese ari maviri akarasika, ndizvozvo chaizvo, nekuti vanhu vaive nechimwe chinhu chekuita mazviri. Tinofanira kurega Mwari vazviite. Hapana chikonzero chekuti tiedze kuzvinzwisisa. Ngativei hama, ngatingoendererai mberi, uye torega Mwari vaite chinhu chavachaita, kana vari vasingagumi uye vachiziva zvinhu zvose, uye vakafa anotaura magumo kubva kumavambo. Tingaitawo sei chero chinhu pamusoro pazvo? Ingorambai muchienderera mberi, ndiyo nzira yacho. Rambai muchifambirana sezvandakataura manhero apfuura naJoshua wedu mukuru. Zvinotarisai, kana kuina vana Mwari vatatu, ndinongoda kukuratidzai kuti hazvina musoro sei. Kana kuine vana Mwari vatatu, saka Jesu aiva vake amene Baba. Jesu haigona kuva Baba vake amene ari mumwe. Uye kana kuine vatatu, haana kuberekwa nemhandara. Zvino vangani ndichati ava ndivo Mwari Baba, uye ava ndi Mwari Mwanakomana, uye ava ndi Mwari Mweya Mutsvene. Zvino kwamuri hama dzakasiyana-siyana pano, chimbotarisa izvi kwechinguvana mugoona zvandiri kuedza kunongedzera kwazviri. Ndinonamata kuti Mwari vakuite kuti muzvione. Zvino tarisai, mose muri vaviri munotenda zvimwe chetezvo, asi dhiabhori akangopinda pakati penyu ndokukuparadzanisai pamusoro pazvo. Chingori chinhu chimwe chetecho. Zvino ndichazviratidza kwamuri nerubatsiro rwaMwari uye nebhaibheri raMwari. Kana risiri bhaibheri, saka regai kuzvigamuchira. Ndizvozvo. Asi zvinotarisai, ava ndivo ani? Mwari Baba. Ava ndivo Mwari Mwanakomana. Ava ndivo Mwari Mweya Mutsvene. Saka zvino ngatimirei zvino kwechinguvana tichiisa zvitatu izvapo. Mwari Baba, Mwanakomana neMweya Mutsvene. Oh, ini handisi kuzova nenguva yekuita izvi inii. Asi munoona zvakanaka. Ndichangokurumidza nokukasika kwandinogona. Ndiregerereiwo hama dzangu, asi ini handina kumbobvira ndakataura nemi uye ndinoda kuzviita. Uye zvakare, tarisai, Mwari Baba, Mwanakomana, Mweya Mutsvene. Zvino ndiana aiva Baba vaJesu Kristu? Mwari ndivo vaiva Baba vaJesu Kristu. Tese tinotenda izvozvo, ndizvo here? Zvakanaka. Zvino patinotora Mateo 28:19, apo Jesu akati, endai naizvozvo mudzidzise marudzi ose muchivabhabhatidza muzita raBaba, Mwanakomana, Mweya Mutsvene. Mazuva gumi akazotevera, Petro akati, tendeukai uye mubhabhatidzwe muzita raIshe Jesu Kristu. Pane kupesana chaiko pane imwe nzvimbo. Zvino ngatirege, pane munhu wose akapupura nezvimwe. Hezvino izvi hekuno kutenda kwangu, uye ndiri kungokuisa pamberi penyu hama. Handitaure izvi kunze mumapurupiti, zviri kwamuri. Asi ndinoda kukuratidzai zvandinoona kumativi ose maviri kuti Mweya Mutsvene uzvizarure kwamuri. Munoona? Zvino Mateo 28:19. Uye kana Mateo 28:19 ichipesana namabasa 2:38. Saka pane kupesana mubhaibheri uye harikodzeri bepa rarakanyorerwa pariri. Zvino kana mukacherechedza muna Mateo chitsauko 16, Jesu akapa Petro chizaruro ndokumupa makii. Zvino rangarirai, Bhaibheri harizarurwi nedzidziso yebhaibheri yerimwe zano rakaitwa nevanhu. Hazvisizvo, chizaruro. Chakanga chiri chizaruro pakutanga kwacho, sei Abheri akapa kuna Mwari chibayiro chakanakisa kupfuura Kaini. Zvakazarurwa kwaari kuti akanga asiri mapichisi nemaapurosi nemaorenji nemaapurosi. Kana maapurosi achiita kuti madzimai acherechedze kuti havana kusimira, zviri nani tigovere maapurosi zvakare, hama. Hamufungi kudaro here? Zvino izvozvo zvinoita sekumhura, asi handireve kutaura kudaro, asi akanga asiri maapurosi, kwete changamire. Zvino, uye kana zviri izvo, saka zvakazarurwa kuna Abheri kuti akanga ari ropa rababa vake. Saka akapirisa ropa nekuti chaive chizaruro. Chinhu chacho chose chakavakirwa pamusoro pacho. Zvinotarisai heunoi muredzi wekare asina zvaanoziva, asina kana dzidzo yakakwana. Bhaibheri rakati akanga asingazive uye asina kudzidza, asi aivepo akamira. Jesu nokubvunza mubvunzo, ko munoti ini mwanakomana wemunhu ndini ani? Mumwe akati handiti muri Mozi, kana kuti vanoti ndimi Mozisi. Ko ndiani iwo wavanoti ndiri? Mumwe akati handiti ndimi Jeremia kana vaprofita uye uyo kana mumwewo. Akati oya hausiwo mubvunzo wacho, ndakubvunzai imi, ko munoti ini ndinani? Zvino Petro akataura nemo ndokuti ndimi mwanakomana waMwari. Zvino akati wakaropafadzwa iwe Simoni mwanakomana waJona. Zvino tarisai, nyama neropa hazvina kuzarura izvi kwauri, asi baba vangu vari kudenga. Maona, zvino tarisai. Zvino kereke yekatorike inotaura kuti akavakira chechi pana Petro. Handizvo. Chechi yechiprotestanti inoti akaivakira paari iye. Asi zvino tarisai muone kana zviri izvo. Akaivakira pachizaruro chemweya chekuti aive ani, unoona? Nokuti akati wakaropafadzwa iwe Simoni mwanakomana waJona. Nyama neropa hazvina kuzarura izvi kwauri. Ndinoti ndiwe Simoni, padombo iri, dombo ripi? Chizaruro. Ndichavakira kereke yangu, uye masuo eGehena haakwanise kuikurira. Zvino apo Petro akamira paya, Mateo 28 yaitaurwa, ndokushanduka, uye mazuva 10 akatevera nechizaruro ichocho ndokubhabhatidza muzita raIshe Jesu Kristu. Sei akazviita? Nechizaruro chaMwari uye achiva nemakii eumambo, hama. Zvino ndinogona kukurwadzisai kwechinguvana rimwe divi renyu, asi mbomerai zvishoma chete. Hapana kana nzvimbo imwe mubhaibheri apo chero munhu upi zvake akambobhabhatidzwa muzita raBaba, Mwanakomana, Mweya Mutsvene. Hamuna nzvimbo imwe mumagwaro, uye kana iripo iratidzei. Uye kana muchikwanisa kuwana chero papi zvapo munhoroondo inoyera kusvikira pakuvambwa kwechechi yekatorike, ndinoda kuti muzviratidze. Hapana nzvimbo zvino uye ichokwadi. Asi zvino chimbomirai zvishoma, imi veHwanes, chimbomirai zvishoma. Zvino hapana nzvimbo apo kana paine munhu anogona kundiratidza chinyorwa chimwe chegwaro pakashandiswa chiitiko ichi mubhaibheri chaBaba, Mwanakomana, Mweya Mutsvene, unosungirwa kuuya kuzondiudza pakabhabhatidzwa mumwe munhu saizvozvo. Uye vamwe vavo vanoti, zvinoka ndichatora zvakataurwa naJesu, kwete zvakataurwa naPetro. Kana vaipesana mumwe nomumwe, ko tichaitei? Kana rose risiri Mwari, chikamu chipi chebhaibheri chinova chakarurama? Zvose zvinofanira kusangana nokuya pamwe chete, uye chiri bedzi chizaruro chaMwari. Zvikoro zvedu hazvimbofa zvakazvidzidzisa, chizaruro chekuti unofanira kuchiona. Zvino kana varume vaviri ava vaipesana mumwe nemumwe, zvino imhando iyi yebhaibheri ratiri kuverenga. Ndinoziva sei kuti Johane 14 ndechokwadi kana kuti kwete? Ndinoziva sei kuti Johane 3 ndechokwadi kana kuti kwete? Sei, ndinoziva sei, maona? Asi nzira yoga ndinogona kuva nokutenda muna Mwari, kuziva kuti Bhaibheri iroro nderechokwadi, uye ndotenda kuti nderechokwadi, uye ndogara naro, kunyange ndisingarinzwisise, ndinorifambisa zvakadaro. Asi kana kupesana uku kwauya, zvino ndinoenda pamberi paMwari kuti ndiwane kunzwisisa, uye mutumwa mumwe chete anosangana neni mumusangano uye manheru, ndiye mumwe chete uyo akandidzidzisa izvi, maona? Zvino chionai kana zviri izvo zvazviri. Zvino Mateo 28:19. Ngati mbotarisai zvishoma zvino, uye zvino ndichatora mabasa 2:38 ipo pano. Apo Petro akati Ishe Jesu Kristu, zvino Mateo akati Baba, Mwanakomana, Mweya Mutsvene. Zvino teererai, akati vabhabhatidzei, kwete muzita raBaba, muzita reMwanakomana, muzita reMweya Mutsvene. Haana kumbotaura izvozvo. hapana zita, muzita, muzita. Haana kumboti, vababatidzei mumazita ababa, mwanakomana nemweya mutsvene, nekuti hazvina kana musoro. Akati, vababatidzei muzita, Z-E-T-A, rababa, mwanakomana nemweya mutsvene. Ndizvo here, rababa, mwanakomana nemweya mutsvene. Chibatanidzo, ne. Kwete mazita. Kwete muzita rababa, zita remwana komana, zita remweya mutsvene. Kwete mumazita ababa, mwana komana nemweya mutsvene. Asi muzita ZETA rimwe chete rababa, mwana komana nemweya mutsvene. Zvino ndiripi racho paari rinova zita rakakodzera kubhabhatidza naro? Izita rimwe chete, ndiripi racho? Ko, baba ndiro zita racho chairo here? Kana kuti mwana komana ndiro zita racho chairo here? Kana kuti mweya mutsvene ndiro here zita racho chairo? Izita pane imwe nzvimbo, ndizvo here? Zvakanaka, zvino ndinoda kukubvunzai chimwe chinhu. Zvino kana zita, zvino kana Jesu akati vababhatidzei muzita rababa, mwanakomana nemweya, vangani vanotenda kuti Jesu akataura izvozvo? Ndiro gwaro, ndiMateo 28:19, muzita rababa, mwanakomana. Ndechimwe chinhu chatinowo, kwete ndicho ndafunga. Zvakanaka, changamiri hongu. Zvakanaka. Zvino muzita rababa, mwanakomana nemweya mutsvene. Zvino teererai hama, hakuna chinhu chakadaro chinonzi zita rababa, nokuti baba harisi zita, idunhurirwa. Hakuna chinhu chakadaro sekuti zita remwanakomana, nekuti mwanakomana idunhurirwa. Hakuna chinhu chakadaro sezita remweya mutsvene. Ndizvo zvauri. Ndaitaura izvozvo pakudya kwemangwanani kwevashumiri mamwe mangwanani. Zvino mumwe mudzimai, ndokubuda muurongwa hwonguka, chero ani zvake aizovhiringidza chero chinhu chakadaro, akati imbomirai zvishoma, mati kudii? Akati mweya mutsvene izita. Ndikati ndizvo zvauri, ndiri munhu asi zita rangu harisi munhu. Mweya mutsvene harisi zita, ndizvo zvauri. Izwi rinoreva chinhu hongu asi harisi harisi zita. Zvino kana akati vababhatidzei muzita rababa, neremwanakomana, neremweya mutsvene, uye kana baba, mwanakomana kana mweya mutsvene harisi zita, zvino zita racho nderipi? Tinoda kuziva. Zvino tinogona kuzviwana zvese munzvimbo imwe chete apa, kana mukangotarisa uye mupa kanguva kadiki. Zvino kana kuti kuchengetedza nguva shoma, ndingachida kudaro. Zvino cherechedzai Mateo 28:19. Zvino handitauri izvozvo, unogona ungangodaro wakazviita vamwe venyu hanzvadzi kana hama. Unogona kunge wakanhonga bhuku rimwe zuva, ndokutarisa kumashure kwaro, ndokuti John naMary vakararama vachifara kubvapo zvichienda mberi. Zvino ndiani John naMary? Chii, ndiani John naMary vakararama vachifara kubvapo zvichienda mberi? Pane nzira imwe chete yauchazoziva nayo kuti John naMary ndiani, kuti kana chiri chakavanzika kwauri, dzokera uverenge bhuku racho. Ndizvo here? Dzokera kwekutanga woriverenga rose. Zvino rinokuudza kuti John naMary ndiani. Zvino kana Jesu akati Jesu Kristu mwanakomana wamwari, uyo akati endai naizvozvo mudzidzise marudzi ose muchivabhabhatidza muzita rababa, mwanakomana nemweya mutsvene. Zvino baba, mwanakomana kana mweya mutsvene harisi zita. Saka kana chiri chakavanzika, zviri nani tidzokere kwekutanga kwebhuku. Ngatidzokerei kuchitsauko 1 chaMateo uye tichatangira ipapo. Anopa nhevedzano yemadzinza kusvikira asvika pandima 18. Zvino tarisai, zvino tarisai kwechinguvana. Ava ndibaba kudivi rangu rerudyi, uyo ari pakati ndiye mwanakomana, uye uyu ndimweya mutsvene. Zvino ava ndivo baba vajesu kristu, ndizvo here? Mwari ndivo baba vajesu kristu, tese tinotenda izvozvo. Zvakanaka. Zvino Mateo 1:18 yakati, zvino kuberekwa kwajesu kristu kwaiva sekudai. Apo Mariya mai vake vakanga vatsidzirana naJosefa, iye asati vasangana akaonekwa ava nepamuviri pe ndaifunga kuti Mwari ndivo vaiva baba vake. Iye achazvara mwanakomana, vachatumidza zita rake kuti Jesu. Zvino Josefa murume wake zvaakanga ari munhu akarurama, asingadi kumunyadzisa paruzhinji, asi akafunga kumuramba chinyararire. Achiri kufunga pamusoro pezvinhu izvi saizvozvo, tarira, mutumwa waShe akazviratidza kwaari muchiroto achiti, Josefa mwanakomana waDhavhidhi, usatya kutora Mariya mukadzi wako, nokuti icho chakaumbwa maari ndeche. Ndaifunga kuti Mwari ndivo vaiva baba vake. Zvino ane vana baba vaviri here hama? Hakwanisi. Kana aiva mwana weupombwe zvino imhando yechinamato chatinatsva. Unofanira kubvuma kuti Mwari Baba nemweya mutsvene mweya mumwe chete. Chokwadi, ndizvo zvauri. Chokwadi, ndiwo mweya mumwe chete. Zvino tapedza uye tazviona. Zvino achazvara mwanakomana uye achatumidza zita rake kuti Jesu, nokuti achaponesa vanhu vake kubva pachivi chake. Izvi zvose zvakaitwa kuti zvizadziswe. Ndiri kutaura Magwaro, imi vashumiri munoziva ndichienda. Kuti zvizadziswe akareva muprofita kubudikidza naShe achiti, mhandara ichava nepamuviri uye ichazvara mwana, uye vachatumidza zita rake kuti Emmanuel, nekududzirwa zvichireva kuti Mwari vanesu. Ndizvo here? Zvino zita rababa, mwanakomana nemweya mutsvene ndiani? Zvino zviro kwazvo ndicho chikonzero Petro akavabhabhatidza muzita raJesu Kristu. Asi handina basa nazvo kana wakabhabhatidzwa muzita reruva raSharoni, hapa emupata, nyamatsatsi emangwanani, iwayo madunhurirwa zvakare. Kana mwoyo wako wakarurama kuna Mwari, vanoziva mwoyo wako. Asi zvino ndazvitaura, zvino ndakati, zvino hamasizimu vakati, zvino hongu, chokwadi zvaiita sehwanes, saka vakanyatsopindirana nazvo. Zvino ndakati, zvino pano ndinoda kutaura chimwe chinhu kwamuri zvino. Maona, ndakati, zvino ndinoda kukuratidzai kuti ava varume vaviri vakataura zvimwe chetezvo. Zvino Mateo akati, muzita rababa. Ndizvo here? Zvakanaka. Petro ndokuti, muzita raShe. Mateo 28:19 ikati, muzita rababa. Uye Mabasa 2:38 ikati, muzita raShe. Davhidhi akati, Ishe vakati kuna Ishe wangu. Aiva ani? Baba naIshe izita rimwe chete. Davhidhi akati, Ishe vakati kuna Ishe wangu, gara hako kuruoko rwangu rwerudyi. Munoona? Muzita rababa, muzita raShe. Mateo ndokuti, muzita remwanakomana. Uye Petro akati, muzita raJesu. Mwanakomana ndiani? Jesu. Muzita remweya mutsvene aiva Mateo. Zvino Petro akati, muzita raKristo, Logos. Baba, mwanakomana, mweya mutsvene, Ishe Jesu Kristu. Handiti zvakangokwana sezvazvingave? Maona. Hama Sizim vakati kwandiri, kana hama Sizim, hama Yohanesi vakati, hama Branham, ndizvozvo. Asi vakati, izvo, ndizvo izvi. Ndakati, saka izvi, ndizvo izvo. Ndizvozvo, maona. Ndakati, kana izvo zviri izvi, izvi zviri izvo, saka muri kukakavara nezvei? Ndakati, regai ndikukurudzirei hama, kana ndiri ndazobhabhatidza munhu, hezvinoi? Ndakati, zvino hevanoi chiremba nesi, uye imi mumwe munhu ati nguva shoma yapfuura imi hama kuti maiziva chiremba nesi. Zvino kana ndichati pano, hama Hicks vari pano vane ndofunga mune digiri rachiremba, ndizvo here? Zvakanaka. Zvino ndakati, kana chiremba nesi vagere pano, zvino ndakati, kana ndaida, zvino pandinotora munhu kumvura kuti ndivabhabhatidze, ndinozvicherechedza sezvavakangoita. Ndakati, aiva madunhurirwa aienda kuzita rake. Ndakati, zvino hama dzeassembly dziri kushandisa madunhurirwa, uye hama Yohanesi dziri kushandisa zita. Ndikati, zvino ndave kukuratidzai mose muri kukanganisa, uye zvandiri kureva ndizvo. Unoziva kuti unofanira sei kuzounoisa vanhu pasi pekumanikidzwa nenzira iyoyo? Unofanira kuve nekamwe kakutaura kanosetsa apo neapo kuti uite sekuti nyevenutsei zvishoma. Saka ndakati, ndiri kuzokuratidzai kuti mese muri kukanganisa, uye zvandiri kureva ndizvo. Ndakati, zvino ko kana ndaida kuremekedza hama Nesi, ndaizoti kana hama Hicks vari pano, munoona, ndaiti Hicks. Zvino zvinganzwika sezvakanaka here? Kwete. Zvino ko kana ndaizoti chiremba, hei chiremba, zvakamira sei? Zvino zvinonzwika sekusaremekedza, handizvo here? Apo ndakati, ndiwo maitiro amunoita imi veassemblies, munoona. Kana imi hama dzeassemblies muchiti muzita rababa neremwanakomana nemweya mutsvene, munongoti muzita remufundisi chiremba. Ini ndikati, zvino imi hama dzeJohannes kana muchibhabhatidza munoti Jesu, havashandisi iwo Jesus only, vanongoshandisa zita rekuti Jesu. Kunongova navana Jesu vakawanda, asi ndi Ishe Jesu Kristo. Munoona, pane vakawanda babhatidza muzita raJesu. Ini zvirokwazvo handibvumirane nazvo. Hakuna Rugwaro. Iwe tora repamavambo uone kana vasiri Ishe Jesu Kristo. Zvirokwazvo ndivo Ishe Jesu Kristo. Kuna vana Jesu vazhinji zvirokwazvo. Zvino Kristu ndiye muzodziwa. Ndakati, zvino kana ndanga ndiri kuzotaura zvimwe chetezvo kuna hama Nesi, ndaiti zvinganzwika sezvakanaka here kuti nditi hei Nesi? Ndakati, ndiwo matauriro ayo imi veJohannes maizozviita. Maona, kunenge kusiri here kuzvidza kusingaremekedze murume iyeye akadzidza, uye ane digiri rachiremba? Kana akaridzidza nesimba, anofanira kutumidzwa izvozvo. Ini ndikati, zvino kana ndikati hei chiremba, ndakati hazvinganzwike here sezvisina chiremerera kuti mushumiri adane mumwe kudaro? Kana kuti ndakati Ndiyo bezi nzira ya muno zviita nayo muri kudivi rimwe chete kubudikidza nedunurirwa. Asi ndakati pandinotora munhu kumvura ndinoendako ndomubvunza nokutaura nokuziva zita rake uye kuti ndiani nokutenda kwake. Ndinobva ndanyengetera ndoti, zvino baba sezvamakatirayira kuti endai munyika yose muite vadzidzi vemarudzi ose. Imi hama munoziva kuti ndizvo zvepamavambo munoona. Muite vadzidzi vemarudzi ose muchivabhabhatidza muzita rababa neromwanakomana neromweya mutsvene muchivadzidzisa kuchengeta zvose zvinhu zvose zvamakatidzidzisa. Saka ndokubva ndati, pakupupura kwako kwekutenda, pakureurura kwako zvivi zvako uye nokutenda kwako mumwanakomana wamwari, ndinokubhabhatidzai hama yangu inodikanwa muzita raishe Jesu Kristu. Ndakati ndiyo nzira yandinobhabhatidza nayo, ndinocherechedza madunhurirwa ake izvo zvaaiva zvose baba mwanakomana nemweya mutsvene. Uye nechikonzero Jesu akataura izvozvo chaiva, zvinotarirai kana zvisina kudaro une panopesana murugwaro rwako. Une panopesana, zvino uchaita sei kana ko kana hama iyi yechibhudha ikasimuka uye yotaura kuti ko izvi? Vakati kudii pavakandiudza ikoko? Apo hama iyi yechiIndia yakapisa Morris Reed ndokuti kwaari, akati munoti kudii naMarco 16? Akatozoita zvokunzvenga nzvenga pairi, haufanire kunge uchinzvenga nzvenga chinhu. Ishoko raMwari, gara naro, ingona mata, wana chizaruro zvose zvinofambirana. Munoona vose vari kutaura chinhu chacho, zvino kwete madunhurirwa, kwete zvisina ruremekedzo. Ndakati zvino ndakamucherechedza, akanga ari baba kwete mumwe mwari, akanga ari mwanakomana kwete mumwe mwari, mwari mumwe chete. Iwe mahofisi matatu, mwari mumwaka wehubaba kana uchida kuzvidaidza kudaro, wehubaba, humwanakomana, uye ndimwari mumwe chete ari matiri zvino. Ndichava nemi wacho ini chisazita singwi, ini ndichava nemi. Saka munoona mahofisi matatu kwete vana mwari vatatu. Zvino hama, kana vadzidzi vasina kumbozvishandisa uye zvichienda zvichidzika, handisi kutaura chinhu chinopesana nazvo. Zvakanaka, ndinokutaurirai kana munhu akabuda munhu akabhabhatidzwa musare ruva resharoni hapa emupata nenyama tsatsi yemangwanani uye otenda Jesu Kristu semuponesi wake, ndaizoti Mwari vakuropafadze hama, uyai handei. Maona ndizvozvo chaizvo, nokuti kana mwoyo wako usina kururama, hauna kururama zvisinei hazvo. Ndizvozvo chaizvo, uye mwoyo wako unofanira kuva wakarurama. Uye ini ndikati, zvino tarirai, zvino kana ndaizomhoresa hama nesi pano, ndaiti mufundisi chiremba nesi. Ndizvo chaizvo, ivo mushumiri vanofanira kuremekedzwa semufundisi. Vakadzidza uye nekudzidza zvakanyanya, vane digiri rachiremba. Saka vanofanira kudaidzwa kuti chiremba, ndiro dunhurirwa ravo. Munoona zvino zita ravo ndi nesi zvisinei. Zvino handingati hei nesi, hei chiremba, kwete. Zvingasava zvakanaka, ndaizoti mufundisi chiremba nesi. Munoona ndizvo zvandiri kudaidza. Munoona zvavari zvose baba mwanakomana nemweya mutsvene Ishe Jesu Kristu. Maona ini ndikati, kana ndiri ndazombobhabhatidza mumwe kunze mumakereke enyu mose, ndiyo nzira yandichavabhabhatidza nayo. Ndikati, mungavagamuchire here hama nesi? Vakati, zviro kwazvo, akabhabhatidzwa muzita rababa mwanakomana nemweya mutsvene. Ndakati, mungavagamuchire here hama sizimu? Vakati, zviro kwazvo, akabhabhatidzwa muzita raJesu. Ndikati, zvino chii chiri kukunetsai hama? Madii kubvuma izvozvo moputsira pasi madziro aya umo mune vanhu vanonzwisa urombo vari veones vanoda chaizvo ungano dzacho dzinoda kunamata neveassemblies, uye veassemblies ungano inoda kunamata neveones. Zvino hama ndizvo zvadziri, ndizvo zvavari, asi chero bedzi dhiabhori achigona kuvaita kuti varwe. Zvino munoona zvandiri kureva hama, ndiri kunongedzera kuchinhu chimwe chete ichocho, Jesu Kristu nekubatanidzwa kwemutumbi waJesu Kristu ndizvo zviri chinangwa changu. Zvino handitaure chinhu pamusoro pekuti hei iwe hauna kubhabhatidzwa muzita raJesu uri kuenda kugehena. Zvino izvozvo hazvina maturo. Ndakuudzai zvakaitika rimwe zuva, ndakanga ndiri zasi kuTexas ndisati ndaenda, uye hama dziri pano ndinopupurira kune izvi, chechi yeHwanes machurch 72 akatsigira musangano wangu. Zvino ndakaisa hama Peti, hama yeAssemblies of God, pamusoro papuratifomu maneru iwayo. Zvino munoziva kuti ichokwadi, iye hama inokosha, hama Peti, kana pangave nemumwe wenyu anovaziva, vanobva kuHumon, Texas, ndiye mumwe wevarume vakanakisa wandati ndambosangana naye. Mudzimai wavo mukatorika akatendeuka, mudzimai mutsvene chaiye, ivo munhu wamwari chaiye. Ndiudzei kuti ndiani murume akanaka kupfuura Roy Wood weAssemblies of God? Taura chero mumwe wevarume ava. Tarisai pano hama dzose idzi dzandinoziva dziri pano, hama inobva kuchechi yePhiladelphia muno nevarume veAssemblies of God. Zvino ndevapi vanhu vanopfuurira pakuva vakanaka? Ndiudzei kuti kupi, ndiudzei kuti ndiani murume akanaka kupfuura Jack Moore? Ndiudze izvozvo. Ndiye vanodaidza kuti vamwe vavo hapfuurire mwero. Unowana vanopfuurira mwero kumativi ose. Zvino ndipo panonongedzwa nevanhu uye ndipo panonongedzwa nadhiabhori. Asi vese vanhu vamwari, Mwari vakavapa Mweya Mutsvene. Dai dzisiri nyasha dzaMwari, tingadai tose takaparara nekukakavadzana kwedu nezvimwe. Ndizvozvo chaizvo. Asi nyasha dzaMwari dzinotibatanidza pamwe chete. Ndosaka tichigona kuimba, ngachiropafadzwe chisungo chinosunga moyo yedu murudo rwechiKristu. Ndizvo zvatinoda zvino. Uye saka munoziva chii? Superintendent mukuru pamusoro pechechi akandidaidza uye akati, makaziva here zvamakaita nezuro manheru, usiku hwangu hwechipiri ikoko? Ndikati chii? Ndikati, takava nemusangano wakaisvonaka. Akati, maiva nemunhu papurupiti yenyu akanga ari mutadzi. Ndikati, ndaisazviziva, ndepapi? Akati, vapeti vaya. Oh, ndakati, mutadzi? Chii? Ndakati, muparidzi weAssemblies of God, hama. Akati, hongu, asi achiri mutadzi nokuti haana kubhabhatidzwa zvakanaka. Zvino ndakati, hama, ndokumbirawo mundiudze chikonzero. Ndikati, ane Mweya Mutsvene. Akati, hama Branham, Petro akati chii? Tendeukai mubhabhatidzwe muzita raJesu Kristu kuti mukanganirwe zvivi zvenyu. Naizvozvo zvivi zvako hazvigoni kuregererwa kusvikira wabhabhatidzwa muzita raJesu. Ndikati, ndiyo nzira yacho here hama yangu? Akati, ndiyo nzira yacho. Ndakati, saka Mwari vakavhiringa urongwa hwavo pachavo muna Mabasa 10:49 nokuti Petro achiri kutaura mashoko aya, Mweya Mutsvene wakawira pamusoro peavo vakanzwa shoko. Munoona? Uye vakanga vasati vambobhabhatidzwa zvachose. Zvino Mwari vakapa Mweya Mutsvene kuvanhu vakanga vasina kana kutendeuka. Ndakati, makamira papi chaizvo zvino? Akati, munoziva zvatichaita? Akati, tiri kudhirowa kadende redzwa kadiki uye tichakubuditsai kunze kwedenderedzwa redu. Zvino ndakati, ini ndichadhirowa rimwe ndodhirowa ndichikupinzai mukati chaimo zvakare. Ndakati, hamukwanise kundidhirowa muchindibudisa kunze nokuti ndinokudai. Munoona? Hamutongogoni kuzviita. Ndakati, kune hama dzenyu dzakawanda kunze uko dzinondida uye dzinotenda mandiri. Ndakati, imi ndichandicha vachauya zvakadaro. Ndakati, vachauya uye hamugone kudhirowa muchindisa kunze. Kana mukandisa kunze ndinokuisai mukati. Ndakati, kana mukaita denderedzwa rimwe, Mwari nenyasha dzavo vachandiita kuti ndidhirowe rimwe ndokudzorai mukati chaimo zvakare. Ndizvozvo kuvadzora mukati chaimo zvakare. Uye hama, muzita raKristu regai nditaure izvi. Ndinoziva kuti ndiri kutora nguva pano, uye nguva yekuvhara yave kuda kukwana, ndinofungidzira kudaro. Asi regai ndingotaura izvi, munoona? Zvino ndakati kumurume iyeye, ndikati, ndaizofambidzana newe chero bedzi waizoparidza magwaro nekuva nerudo. Uye nokutenda kuti uye woparidza uchiti unobhabhatidza vanhu, kwete muzita raJesu, Jesu chete, kwete changamiri. Ini zvechokwadi handiwirirane naizvozvo, nokuti ndinozivana navana Jesu vakawanda. Ndinovaziva muAfrica nenzvimbo dzakasiyana-siyana vanhu vanonzi Jesu. Asi kana ukashandisa mazwi ekuti Ishe Jesu Kristu wedu, ndichafamba pamwe newe pane izvozvo. Zvakanaka, ndichamira newe. Ndinofunga munofanira kuisa Baba, Mwanakomana neMweya Mutsvene kutanga. Munoona? Kuzviita zvive zvakanaka. Ndakati, ndinofunga kuti munofanira kudaro. Asi akati, kwete, izvozvo kudzokera zvakare kuTrinity. Ndakati, haisi Trinity, ndiMwari mumwe mumahofisi matatu. Haisi Trinity vana Mwari vatatu. Hatina vana Mwari vatatu, zviro kwazvo kwete. Hakuna chinhu chakadaro. Hazvina kudzidziswa muBhaibheri. Uye kuna Mwari mumwe chete. Inzwai, o Israeri, ndini Jehovha Mwari wenyu, Mwari mumwe, murayiro womutanga. Usava nevamwe vana Mwari kunze kwangu. Zviro kwazvo ndiMwari mumwe chete, kwete vatatu. Ndiyo dudziro yechikatorike yacho. Uye ndokubva zvatorwa kubva kuchikatorike zvichienda kuchiLutheran. Uye ndokuenda zvichidzika nezvimwe zvakadaro. Uye zvinongotendwa pakati pevanhu nhasi kuti tine vana Mwari vatatu. Uye ndipo pausingazombofi, vhangeri iri harizomboendi kumaJudha. Izvo zvandakaprofita mamwe mangwanani kumumishina wechiJudha ikoko. Haufi wakaendesa Mwari weTrinity kumuJudha. Haufi wakazviita izvozvo. Izvo haasi, ane pfungwa dziri nani pane izvozvo. Munoona? Anoziva zvakanyanya pamusoro peBhaibheri kupfuura izvozvo. Asi hambova Mwari ari muutatu kumuJudha. Kana ukamuita kuti azive kuti ndiJehovha mumwe chete, anozvigamuchira iko zvino. Chokwadi ndizvozvo, munoona? Uye ndinotenda zvose izvi. Sezvakataurwa naJosefa, hama musazvitsamwira nokuti Mwari ndivo vakaita izvi, munoona? Nokuti chinhu chino kuitira kuti zvigokwanisa kumirira kusvika panguva ino. Ndizvozvoga nokuti zera redu nemarudzi rava kutongoda kupera. Zvino ndinozvitenda nemwoyo wedu wese. Saka munoona here, hama dzangu, ndiri kuedza kurovedzera pane chimwe chinhu icho. Boka rino revanhu revarume vane rubhabhatidzo rumweya mutsvene, boka raAmy McPherson, akaitei? Akatanga ari muHoness, ndinotenda, akabva abuda ndokuva weAssembly, akabva abuda ndokuzviitira sangano rake rakasiyana paanongova shoma yakapfuura. Akati akaboka kaduku, chinhu chiduku. Ndaive ndakagara mumusangano waOL Jaggers. Zvino tese tinoziva OL Jaggers. Baba vake vake vakabatsira kuvamba General Council ya Assemblies of God. Zvino OL munhu mukuru, muparidzi mukuru. Ndakamuudza nguva pfupi yapfuura ndakati, hama Jaggers dai ndaigona kuparidza sezvamunoita. Handaisazombovakana neshumiro yekunamatira varwere, asi vakanga vava nezvose zviya zveropa newaini nezvimwe pavakatanga ikoko. Ndiregererewo kana ndiri kugwadzisa manzwiro enyu hama pane izvozvo. Ini zvakanaka. Mwari vanogona kuita kuti ropa riuye, waini iuye kana mafuta auye chero zvavanoda, asi izvozvo hazvibvise zvivi. Kwete changamire, kwete changamire, kwete zvachose. Ropa raJesu Kristu harife rakarasikirwa nesimba raro kusvikira chechi yose yaMwari yadzikinurwa yaponeswa kuti isazotadzazve. Ndakati hama Jaggers, ndakavatora, ndakavafonera zvinhu, ndakanga ndine veChristian businessmen uye ndakati hama OL, vakati muri kupi ko chaizvo izvo? Ndaive ndiri mune kamwe kamotera kekare kakachipa kunze uko, zvino vakati muri kureva kundiudza kuti vakuisai kunze kuno? Ndikati ndicho chishuo changu. Pandakauya kwamuri ndikati makaita sei? Makandiisa uko kuStatler Hotel, zvino ndakatozongomira mukona. Vakandigarisa patafura, ndaisaziva kuti ndoshandisa banga ripi kana chii zvacho. Uye handina ndakanopinda ikoko ndisina kupfeka bhachi, vaida kundidzinga. Zvino ndakati ini handizivi kuti ndinozvibata sei. Vakati ndichakuendesa ikoko kana vari varombo zvakanyanyisa kuti vazviite. Ndakati kwete changamire. Ndikati chandinoda kuita kudya nyama nemi kana muchizoibhadhara. Zvino vakati zvakanaka. Saka takabva tabuda kune imwe nzvimbo ndokugara pasi. Zvino ndakati hama Jaggers, zviro kwazvo ndinoyemura zvenyu. Zvino ishamwari yangu yepamoyo, hama yakakosha. Uye ndakanga ndine kabhuku kavo, zvino iwo uko kwavaive nemukadzi uya aive achangouya kuno kubva mhiri kwamakungwa, akanga aine ropa mumaoko ake nezvimwe. Saka ndaive nako imomo. Ndaingoda kuti vangozviramba kamwe chete, uye ipapo ndaive nazvo zviri pane chaipo pabepa ravo munoziva. Ndakati ndacherechedza kwamuri kuenda chaiko, muchiva muchange muchitanga rumutsiro rukuru, nokuti vebusinessmen vaive vandiudza ikoko hongu. Zvinoita sekuti vanhu vaizoziva. Kana mweya mutsvene uchigona kuzarura paparatifomu, haukwanisi here kundiudza zviri kuitika mudzinzvimbo hama? Ndinogona kukuudzai shoko neshoko. Ndozviratidzana hama Carlson nehama iri pano. Ndakagara pamusangano nezuro ndikaudza hama idzi zvichange zviri pano mangwanani ano. Ndizvozvo chaizvo maona, nokuti mweya mutsvene wakandimutsa ndokuti mira pahwindo. Ndakatarisa nepahwindo, zvino wakandiratidza izvi chaizvo izvo. Ndakati zvino hama ndakakuratidzai izvi, ndizvozvo chaizvo. Yezvo maona, handiti vanofanira kuzviziva. Pano nguva shoma yapfuura mumwe murume akasimuka pano pachataukwa uye akati, hama Branham muprofita. Handizviti ndiri muprofita, maona. Asi akati, hama Branham muprofita kana vari pasi pemweya wekunzvera. Asi akati, dzidziso yavo muchetura, muingwarire. Ndakafunga nezvemurume akadzidza angataura chinhu chakadaro. Ko muprofita zvinorevei? Mududziri mutsvene weshoko. Shoko raJehovha rakauya kumuprofita, munoona. Asi izvozvo chete hazvisi zvokunzwa kana kutaura. Asi zvisinei, hama Jaggers, ndakati vakati, ndakati ndakaona nezvemukadzi uya aive neropa muruoko rwake. Vakati hama Branham, ndicho chinonyanya kushamisa chamati mamboona. Ndakati hama Jaggers, ndinokudai. Chekutanga ndinoda kuti muise ruoko rwangu mune rwenyu. Ngati tiitire hama. Vakati chokwadi. Inyaya yei? Ndikati, muri mumwe wevaparidzi vane simba zvikuru savandinoziva nezvavo. Muri mudziyo zvemazviro kwazvo waMwari. Vakati, maita henyu hama Branham, makazvininipisa chaizvo. Ndikati, handisi kutaura izvozvo kuti ndizvininipise. Ndiri kuzvitaura nokuti ndinozvitenda. Muri muranda waMwari. Asi ndakati, hama Jaggers, kunze kwekunge imi muri kutsaukira kunze zvakanyanyisa, hamuna chinotsigira kune zvamuri kutaura nezvazvo. Muri kuzviisa. Zvino heri rinodambudziko nevazhinji venyu Assemblies of God nevamwe vanhu pashumiro idzi kunamatira vanorwara. Handikupei mhosva. Pane zvakawanda zvinonzi, uye Tommy pano ihama yakanaka, uye tinoziva kuti anomira zvakasimba sei. Asi pane zvakawandisa munyika nhasi zviri pasi pezita rekupodza kwaMwari. Ndosaka musingadi kutsigira musangano muguta. Vanouya uye vosvina vanhu mari yavainayo uye vobuda havo. Zvino vanowana chii? Havape vanhu zvinotipfuurirei zvishoma pane zvamunoita muri papuratifomu, zvinobva papuropiti yenyu. Uye muri kunatsa hama, ndiri kukuudzai muri kunatsa. Asi zvakangoita sekunge ndaiverenga nhoroondo yaMartin Luther yakati chakanga chisiri chakavanzika kuti Martin Luther akakwanisa kupikisa chechi yekatorike uye pasina zvaanoitwa nokuda kwazvo. Makaverenga nhoroondo yake. Asi kuti Martin Luther akakwanisa kumira akadzikama mukupengereka kwese kwakatevera rumutsiro rwake, ndicho chaiva chakavanzika chacho. Zvino kana shura raitwa, vasina kudzingiswa vanotevera sezvazvaive muIjipita, uye zvagara zvichikonzera dambudziko kunze munyika. Tinozviziva kana tabuda kunze ikoko. Izvo zvakasimudza Kora uye Mwari vakatozozviparadza. Asi hama, handikupei mhosva. Hama Jaggers vakagara ipapo vakaedza kundiudza kuti waiva mweya mutsvene waiita izvozvo, ndokuti zvino ndaiva mubepa ravo pachavo. Ndakati, hama Jaggers, zvino ndakati ndiri mudzidzi wegrade 7 uye muri chiremba wedivinity, uye makadzidza kuvagweta. Makakudzwa muchechi yakachena ine hunhu, Assemblies of God. Baba venyu vakabetsera kuvamba kutenda ikoko. Zvino imi muchizobudamo zviri kwamuri. Asi ndakati, zviri kuna ani zvake anoda kuita izvozvo? Handina chero miganhu yandinoisa ipapo. Asi kana zvasvika panzvimbo yekuti mudziyo wakaita semi unogona kuunza zviuru zvemweya kuna Kristu, Mungava kira shumiro yenyu pamusoro pekutekenyedzwa. Ndakati hama Jaggers, mukavaka mbiri yakaita seiyo. Kana musina chinoitsigira inodona mushure mechinguva. Zvino, munofanira kuva negwaro rezvamuri kutaura nezvazvo. Vakati, pane gwaro. Ndikati, ribuditsei. Vakati, zvakanaka hama Branham. Vakati, ndimweya mutsvene ari kuita izvozvo. Ndikati, ndiratidzei gwaro parakati, mweya mutsvene wakamboita kuti ropa ribude pane mumwe munhu nezvimwe zvakadaro saizvozvo. Ingozviratidzai, mafuta achiduruka kubva mavari. Makati mafuta iwayo akanga ari kupodza kwamwari. Uye mukati, ropa romukadzi iyeye raizova ruponeso rwemarudzi. Ndikati, kana zviri izvo, chii chakaitika kuropa raJesu Kristu? Rinobvisa, zvino chero chipi chinopesana naro, chinopikisa. Chinopikisana naro, ndikati, inobva yava dzidziso yaAntikristu. Oh, vakati, hama Branham, muchadzidza henyu rimwe zuva. Ndakati, ndinoimba kuti handifi ndakadzidza saizvozvo. Zvino hama, ndakati, ndinokudai uye muri hama yangu. Ini ndikati, hama Jaggers, muchatsaukira kunze mushure mechinguva kwamusingazokwanise kudzoka kubva kwakuri. Dzokai kuchechi yenyu uye modzoka mogara neevhangeri. Ini ndikati, musazvivakira pakutekenyedzwa. Ndakati izvo. Zvino vane, vari kubhabhatidzira kuupenyu husingaperi munoziva. Pese paunobhabhatidza, unodzokera kuva mudzimai wechidiki kana murume. Zvino vachi, hausi kana kuzofa. Saka, izvozvo, vari kumucheto kwekutsauka iko zvino. Naiwayo mapiritsi emavhitamini anobva mugungwa rakafa, maona asi, ndizvo zvazviri hama ukatangira pakutekenyedzwa kudiki ikoko. Uye imi varume muno mune machechi aya, munorega chinhu chakadaro chichipinda muguta. Uye unoziva kuti dhiabhori ane mano, uye iye anosvetukira muzvinhu zvakadaro. Anokakavara pazviri, uye iye anoita kuti vanhu vabatikane, uye anokonzera nyonga-nyonga muchechi nezvimwe. Asi handizvo. Zvino, pano, zvisinei kuti uri kunatsa zvakadii. Hechino chinhu chimwe chete chatinokundika nekupotsa, hama dzangu. Zvino ndave kuvhara mukutaura izvi. Zvisinei kuti zvandinoreva ndizvo sei uye kuti ndiri mumagwaro zvakadii uye kuti ndinoziva zvakadii nezvebhaibheri ramwari. Kana ndisina mweya wamwari werudo mumwoyo mangu kurudzi rwese rwevanhu nevose. Saka, ndiri kukanganisa kutanga kwacho. Zvino Pauro akati, muna vakorinde wokutanga 13. Kunyange ndiine zivo, munoona, nokunzwisisa zvakavanzika zvose zvamwari, munoona, pasi pezvose, kumira, uye ndisina rudo, handisi chinhu. Uye, kunyange ndikataura nendimi dzevanhu nedzevatumwa, ndidzo dziya dzaunotaura kuna mwari, uye kazhinji kacho, dziya dzausingagone kududzira. Kunyange ndikataura nendimi, ndimi dzechokwadi dzevanhu nedzevatumwa, uye ndisina rudo. Rudo. Hazvindibatsiri chinhu. Saka kana ndikaziva zvakavanzika zvese zvamwari uye ndichigona kuzvibhedhenura ndoita kuti zvose zvienderane pamwe chete uye ndisina rudo, zvinobatsirei. Uye kana ini, Jesu akati, izvi vanhu vose vachaziva kuti muri vadzidzi vangu kana muine, kana veassemblies vaine rudo neveoneness, uye veoneness vaine rudo neveassemblies, kana muine rudo mumwe kune mumwe, muri kunatsa kana kukanganisa. Uye chero bedzi donzo rako rakatsveyama, chinangwa chacho chakatsveyama waro. Saka makatotsveyama pakutanga. Handizvo here, munoona, kunyange ndikataura nendimi dzevanhu nedzevatumwa uye ndisina rudo, handisi chinhu nazvino, nokuti Mwari rudo, tinozviziva izvozvo. Zvino ndinotenda mukutaura nendimi, zvino, mumwe munhu akati, hama Branham havatendi muumbo hwekutanga, ndinoda kuzvijekesa izvozvo nemi zvino, maona, ndinoda kukuudzai. Ndinotenda kuti kana munhu agamuchira Kristu, anogamuchira chikamu chemweya mutsvene, nokuti Jesu akati muna Mateo chitsauko 12, chechitsauko 5, uye 24 akati, kwete, ndinotenda kuti ndii mutsvene Johane 5:24. Akati, uyo anonzwa mashoko angu, uye achitenda kune uyo akandituma, ane upenyu husingaperi. Zvino kune mhando imwe chete yeupenyu husingaperi. Uye, haazopindi mukutongwa, asi abva murufu, achienda kuupenyu. Zvino, ndinotenda kuti hapana munhu anogona kuzvidana. Mwari ndiye anofanira kumudana. Uye kana Mwari vakamudana zvechokwadi, zvino kune vanhu vazhinji vatinoziva hama, vanopinda mumanyawi, uye vanofunga kuti Mwari vakamudana. Asi upenyu hwavo nenguva isipi, woona unozozviona. Asi kana Mwari vakakudana, handiti uri, uchange uripo, uye uchagara ipapo, unoona, munoziva, uye zvakare kana, zvino, haisi dzidziso yeBaptist, munozviziva, unoona. Asi handitendi mukukwazana maoko nekuva nechengetedzo yekusingaperi nezvinhu zvose izvozvo. Ini handitendi mazviri, kwete zvachose. Kana vachida kutenda izvozvo zvino, zvakanaka. Ndinoramba ndichiti hama dzangu. Mangwanani ano kana ndanga ndirikuzokumbira chimedu chepai, yava kusvika nguva yekudya kwemasikati, ndinogona kuda cheri, uye iwe unogona kutora yeapples. Asi tose tiri kudya pai, maona. Saka hazviite chero, bedzi tiri kudya pai. Ndiyo nzira yatinotenda nayo. Kana uchida kuva muoneness, iva muoneness. Kana uchida kuva weassembly of God, iva weassembly of God. Kana uchida kuva chero zvauri mubaptist, presbyterian, iva mukristu uri mazviri, maona. Uye uzvinzvere pachako, asi musakakavadzane mumwe nemumwe, nokuti zvinhu zvidiki izvi, zvose zvinopindirana, ndizvozvo, zvose zvinopindirana pamwe chete, uye zvosvika panzvimbo imwe chete iyoyo. Uye zvisinei nezvatinoita kuti zvishamiso zvingani zvatingaite makomo mangana atinogona kusudurutsa kana chero zvazvingave kusvikira tasvika panzvimbo yatinoda kwete kutenda kwekabanga asi tichidanana kana tichida hama yose zvisinei nekuti anopinda chechi ipi tinomuda kwete zvekungonyepedzera kuti tinodaro nekuti tinoziva ipfungwa yechitendero zvokuti tinofanira kuzviita asi nokuti tinozviita tinodanana tevere mwoyo murefu kutsungirira mumwe kune mumwe uye ndinotenda muna vakorose 3 ingangoita 9 pakada kuita saipapo ndinogona ini inandi ndinogona kunge ndiri kukanganisa pagwaro asi rakataura izvi mushure mekunge tava mukristu hatifanira kuita shanje maona hatigoni kuva nekutenda kana tiri kuedza kupa ruremekedzo nerukudzo kune mumwe nemumwe munoona hatingadaro hatigoni kuva nekutenda tinofanira kukudza mwari munoona kuvakudza tenda mune hama dzangu zviro kwazvo ndirwo rudo asi ruremekedzo nechiremerera zvinoenda kuna mwari asi zvirizve asi ivai nekutenda nechivimbo mune mumwe nemumwe uye musanyeperana maona musanyeperana kana ndikakuudza mangwanani ano kuti ndinokuda ndinofanira kuzvirevesa kana zvikasadaro ndiri munyengeri ndizvozvo chaizvo zvino hama nenzira iyi zvino hama Tommy ndinoimba handina kuzonyanyononotsa pano ini hama Tommy vane chekutaura muchinguvana asi ndingataura izvi pandakauya ndichipinda pakati penyu ndinotenda izvi ndinotenda kuti mwari baba vedu vakafukidzira mhandara inonzi Maria uye vakasika maari chizenga cheropa chakabereka Jesu Kristu aive mwanakomana wamwari tabhanakeri iyo mwari vakazvifukidzira mairi munyama vakazviratidza pakati pedu mwari vakanga vari muna kristu vachizviyananisira nyika kwavari ndinotenda kuti chizenga cheropa ichocho chakapamurwa pakarivhari kuti tiregererwe zvivi zvedu zvino mweya wakabuda maari ndokudzoka pamusoro pechechi nokuti kristu mweya mutsvene kristu rogosi akanga ava matiri zvino mweya mutsvene norubhabhatidzo kutiita kristu akazvipatsanura achipa upenyu hwake kune mumwe nemumwe wedu kuti isu seboka revanhu tigova chechi yamwari zvino kasiri kare ndaimbotasva munozviziva izvozvo baba vangu vaive mutasvi mupfuri mukuru ndaimbotasva takafudza momo mumupata wearapao kana kuti ndinoreva troublesome river mhiri kwearapao range veHereford Association vanofudzira mumupata iwoyo zvino pamupata iwoyo vanasapurazi vane huswa hune huwandu hwavanokwanisa kukudza uye kana purazi rikabudisa huswa hwakawanda setani unogona kutinhira mombe imwe pamafuro acho uko zasi kweestes park ikoko zvino unogona kutinhira mombe imwe panzvimbo dzangu huru dzekuvhimira kumusoro mukati imomo uye ndakafudzira imomo kwegore ndichiri kuenda mupfumvudza nemuchirimo pandinenge ndisiri pabasa uye ndichikwanisa ndotasva ndichikokorodza mombe kuti ndingove kumusoro ikoko nokuti ndinoda chaizvo kutasva zvino kwese kukwira nekudzika mupata iwoyo kune boka revafudzi vemombe vane kodzero yekupinda imo umo uye vofudzira mombe dzavo zvino munguva yepfumvudza nguva zhinji ndakavabatsira kukokorodza mombe pamwe chete nokudzitinhira kumusoro ikoko zvino kune fenzi inoganhura kwadzisingakwanisi kunopinda munzvimbo dzevaridzi dzichidzika nemupurazi kusvikira zvino mutariri wemombe anomira ipapo achiverenga mombe idzodzo paanopinda padzinopinda uye ndakagara mazuva mazhinji maawa achipfuura ndakatarisa boka ravagrims richipinda vaiva nediamond bar wedu waive turkey track uye vakanga vaine tripod pazasi pedu chaipo nejeffreys nemimwe yakadaro zvino ipapo pandaiisa gumbo rangu sezvamunoziva vazhinji venyu pachimubato chechigaro ndogara ipapo ndotarisa zvangu mutariri wemombe uya akamira ipapo achiverenga mombe idzi ndakacherechedza chinhu chimwe chete haana kunyanya kuita hanya nemhando yemuchiso waive pairi asi pane chinhu chimwe chete chaainyatsotsvaka ndicho chaive chikwangwani cheropa yaifanira kunge iri Hereford yakazara kana kuti yaisakwanisa kuenda kuseri kwefenzi iyoyo asi mhando yemuchiso haina mutsauko mukuru wayaita zvino ndinofunga kuti ndizvo zvazvichava pakutongwa havasi kuzotarisa mhando yemuchiso wedu asi vachatarisa chikwangwani cheropa ndakaita zvikanganiso zvakawanda hama uye ndakaita zvinhu zvakawanda kwazvo zvisizvo uye kana chero nguva ipi zvayo mukufamba nenzira ndakaunza kana wakanzwa chimwe chinhu chandingadai ndakareva kana kutaura chinova chigumbuso cheimwe mhando kana kuti ndataura chimwe chinhu mangwanani ano chinova chigumbuso ndinokukumbirai sehama kana kuti hanzvadzi yechikristu mundiregererewo handireveri kuzviita ndangodurura kwamuri mwoyo wangu kuitira kuti tigoziva kana paine kubhabhatidza kunofanira kuitwa imi hama zviitei pachenyu munoona ndizvo ini handiite kana ndikaita ndiyo nzira yandinozobhabhatidza nayo iyoyo yakadaro uye chero ani wenyu anogona kuitora munoona saka unogona kutora munhu wacho obabatidzwa muzita rababa mwanakomana nemweya mutsvene zvino ababatidzwawo muzita raishe jesu kristu zvakare saka kana ndikazobhabhatidza mumwe asi handisandazviita nazvino ndinongobhabhatidza muchechi mangu chete uye ivo vanhu vangori ikoko bedzi uye ndiyo nzira iyo vanhu vekuchechi kwangu vanobhabhatidzwa zvino kana mukatarisa kumashure ndiyo tsika yekare yemishinari tsika yekare yemissionary baptist uye zvino kana ndizvozvo ndinotenda mukupodza kwamwari ndinotenda murubhabhatidzo rumweya mutsvene ndinotenda mumweya mutsvene uchitaura nendimi ndinotenda muchipo chese icho mwari vakapa kuchechi yavo ndinobvumirana nazvo zvizere asi ndinotenda handibvumirane neizvi zvakawanda pano zvekupodza kwana chamakuende zvatinazvo nhasi ndingada kutaurawo chimwe chinhu pano imwe nguva yakapfuura kwaiva nehama uye haisi hama yangu inokosha Tommy Hicks yandinotora semuranda wechokwadi wakristu kwakanga kune mumwe murume kune imwe nyika zvino munyika iyi maiva ne aingova nguva dzose mupodzi wamwari chamakwende chaiye mupodzi chamakwende chaiye munoziva saizvozvo zvino ndakawana tsamba mushure mekunge murume uyu ange kubva kuchechi yelutheran uye munyori wangu pano anoziva kuti tinayo mufaira handingadani zita remurume wacho nokuti hazviiti sechikristu kunyange ndisingabvumirane nepfungwa dzemurume uyu asi zvakangonaka chose ndinomuda ihama yangu asi zvakazongosvika panzvimbo yekuti vaitongofanira kuve neimwe mhando yekutekenyedzwa kana kuita zvekuzvikuchidzira kana zvimwewo zvakadaro munoona zvino izvozvo hazvina kunaka munoona hama zvokusimbisa muviri hazvina zvazvinonyanyobatsira zvino saka mushumiri wechilutheran uyu akanyora achipindura mushumiri uyu tsamba zvino akati imi vavhangeri vekuamerica vanouya kuno akati nekupodza kwenyu kwana chamakwende uye zvino izvi zvinoita sekuzvirumbidza asi mwari vanoziva kuti handizvireveri nenzira iyoyo asi akati pakafa Deborah Stutzcliffe mudiki mwana uya uye amai vaya vakanga vakamira ipapo zuva riya muindia mucalifornia uko mwana uya akanga afa uye atonhora ndokuona ndokuradzika mwana iyeye muruoko rwahama branham naivo vakamira ipapo ndokumunamatira uye mwana akatanga kuridza mhere nekukavakava ndokumudzosera kuna amai vacho aizivawo zvakare nezvenyaya yekumexico iyo yatinogona kutora sehwaro pachinyorwa ichi chefull gospel businessman unofanirwa kuva nechimwe chinhu chakataurwa kubva kuna chiremba pakafa mwana mudiki uya wekumexico mangwanani iwayo nenguva dza9 o'clock zvino idzi dzakanga dzava 11 o'clock usiku ihwohwo chiremba akanyora gwaro rake pazviri hama espinozawo imi vazhinji venyu hama dzeassembly of god munoziva ndo vakawana gwaro iroro kubva kuna chiremba rokuti aive afa zvino ndakaona chiratidzo pamusoro pemhomho apo vanhu vechikatorike 20,000 vakauya kuna kristu mumexico city ndakati musangotora izvozvo handizive mwana iyeye ndangoona chiratidzo kunzi kuno zvino billy aivepo achiedza aine maasha 30 kana 40 haana kukwanisa kudzivisa mudzimai mudiki iyeye kuti abve pamutsetse wekunamatirwa aine mwana iyeye aimhanya nepakati pemakumbo avo nezvose saka pakupedzisira ndakatumira jack moses ndikati endai muno namatira ndakatarisa kunze kuno zvino ndakaona kamwana kadiki kekumexico kachinyemwerera ndakati mirai zvishoma kaunzei pano maona zvino pandakaisa maoko angu pagumbeze iroro kwakangonaya mvura kwezuva rose uye vanga vakamirapo kubva mangwanani ngwanani iwayo uye idzi dzakanga dzava 11 o'clock usiku ihwohwo ndokuisa maoko angu pamusoro pemwana mudiki kakatanga kukavakava nekuhwiriridza zvino vakatanga kuridza mhere saka vakabva vamuendesa zasi ndokunotora gwaro racho vakaenda kuna chiremba chiremba ndokuti ndazivisa kuti mwana afa mangwanani ano na9 o'clock afa nemabayo maona uye saka zvino izvozvo ndezvechokwadi zvinyorwa zvinotsigira zvinofanira kuva saizvozvo tinofanira kugara takatendeseka uye tichitaura chokwadi pane chero chinhu zvacho usazviita chero ungozvisiya zviri zvazviri zvirege mwari havadi chero rubatsiro pane chero chii zvacho munoona ivo ndimwari saka izvi vakataura zvino asi amai ava pavakafonera hama branham kuamerica vachichema kwavari pafoni uyai kuno mumutse mwana wangu muduku uye hurumende yeunited states murume wavo mufundisi mumauto zvino mose munoziva julius vazhinji venyu munomuziva akanyora bhuku rangu muprofita anoshanyira africa zvino amai vadiki ivavo vanonzwisa urombo vekunorway vachizhambatata nenzwi ravo rose vakati hama branham ndaive ndakamira ipapo mwana uya paakamuka kuupenyu vakati tinotenda kuti muri muranda wakristu vakati uyai muise maoko enyu pamwana wangu uye achararama akanga achangobva kufa muchinguvana kana zvakadaro nemabayo akanga achirwara kwemaawa angaite 4-5 zvino varume ava vakanga varipo ipapo vachidanidzira nokuzhambatata nokusvetuka-svetuka vachiti mwari vachamumutsa mwari vachamumutsa ndokuti nekuda kweizvozvo american air kana kuti kwete american airlines mauto eunited states aizondibhururutsira ikoko nejeti nekudzoka muzuva rimwe maona ini ndikati ndisati ndauya regai nditsvage kuda kwashe Saka ndakanamata mazuva maviri. Zvino chiremba iye akanga akanaka kwazvo kurega mwana akarara ipapo. Zvino mamwe mangwana ndakamuka ndikatanga kufamba ndichipinda mukicheni. Ndakatarisa painge pakamira ipapo pamusoro. Paingova nechiedza chakada kukura sechiedza icho chichitenderera. Ndokuti usabate izvozvo, usatsiura izvozvo. Irworwo ruoko rwashe. Ndakamhanya ndichidzokera ndokufonera nyika yacho, ndokufona ndikati ini ina handikwanisi kuuya. Zvino mushumiri wechirudharen uya akati, sei musingamire kusvika mawana mhinduro yakanyatsojeka kubva kuna Mwari sezvakaita hama Branham, uye muchibva maziva zvamuri kutaura nezvazvo. Zvino ndizvozvo hama, kana tikasangomhanyira kufungidzira kuti ndizvozvo, uye tomirira uye towana mhinduro yakajeka yakananga inobva kuna Mwari. Uye zvose izvi pano kupodza vatadzi vasina chavanoziva nezvamwari. Ndinotenda kuti kupodza kwamwari kwakavakirwa panheyo yokuti unofanira kuuya kuna Mwari kutanga wopa mwoyo wako kwavari. Zvino mosuka upenyu hwenyu muropa raJesu Kristu. Zvino Mwari vanobva vatanga kushanda newe nekukupodza, sekutaura kwaita hama iyi pamusoro pemudzimai mudiki wayakanga yanamatira zasi uko mutsvene waMwari. Munoona, muupenyu hwangu ndakava nekukanganisa kwakawanda. Ndakaita zvinhu zvakawanda zvisiri izvo. Zvichida ndicha, kana ndikararama kwenguva yakareba, ndichaita zvimwe zvakawanda. Zvichida, zvimwe zvacho zvichava chigumbuso munzira yako. Ndinoimba kuti unondiregerera. Ndaiverenga nezvaAbrahama nezvekushushikana kwaakave nako, kuti iye ini zvangu, zvinhu zvaakaita, akapokana Mwari uye akanyepa pamusoro pemudzimai wake nezvose. Asi pakanyorwa tsananguro tsvene yeupenyu hwake muna vaRoma 4, haina kumbotaura zvikanganiso zvake. Asi yakati Abrahama haana kumbodzedzereka pakusatenda kubudikidza naMwari, asi akanga akasimba. Zvikanganiso zvake zvose zvakakanganwikwa nezvazvo apo tsananguro tsvene yeupenyu hwake payakanyorwa. Kushungurudzika kwake hakuna kana kumbotaurwa, kukanganisa kwake hakuna kumbotaurwa. Uye hama, ndinoimba kuti kana tsananguro yeupenyu hwangu yoverengwa zuva iroro, kuti vachadzima zvanguwo zvakare uye vorega kufunga nezvazvo ipapo, ndinoimba muchadarowo zvakare. Mwari vakuropafadzei.
Sum up everything that's been said with these words. Christ is in me, the hope of glory. Say it again. Christ in me, the hope of glory. There's ins and outs and overs in the life of every man. I'm not going to speak. I have a message. I believe that everything has been said and should have been said. My heart is stirred this morning. I believe that for many of us, some things have been cleared up and will be forever to make us the better men and women of God. Babe Ruth was known as the home run king. But did you know that Babe Ruth was also the strikeout king? He struck out more times than he ever made home runs. He struck out 1,307 times. He only made 860 home runs. But every time Babe Ruth struck out, he went back to the dugout and the old umpire hollered, "You're out!" He went back to the dugout and he picked up the bat and pointed over to the home of the team. And always said, "I'll be your daughter." There's nothing wrong in striking out, but remember, pick up the bat. Say it again, please.
Christ in me, the hope of glory.
It's everything.
Yes.
It's everything.
That's right.
It's everything.
Everything.
Hallelujah.
Amen.
We reach the point. How many times have we had to call back? Not long ago, I heavenly Father, this morning, how thankful and how grateful we are that we can say from the very deep of our heart and the deep of our soul, Christ in me, the hope of glory. Oh, Jesus, put your loving arms around every man and every woman, and may our vision and our sight be raised higher than the things of this world.
Yes.
That we may see Christ and others may see Christ in us. Lay your hand upon each one of these of thy servants.
Grant it, Lord.
And may as we go out of this place this morning, that we will determine to see nothing save Christ only.
Amen.
That I am together within each other. That we know the job is there's such a big job to be done, Jesus. There's such a great harvest to be reaped.
Yes,
oh, Lord. Help us, Lord,
yes.
That we'll join hands together.
Grant it, Lord.
And sweep across the high sea.
Yes, Lord.
When the rocks are down before the sea.
Yes, Lord.
I want you to lift your hand and just praise the name of our Lord Jesus Christ. Outside this morning with the group,
yeah,
the majestic army of the King of Heaven.
Yes.
And they're singing.
Who do they love? Who do you love?
Yeah. Christ, Christ in me,
yes.
The hope of glory. Close your eyes, raise your hand, and yes. Sing it again, everyone.
Yes.
Put your arms around
three or four different men, and women do the same and say, I love the Lord Jesus Christ. That's why it's what you want.
If I could see this happen all over the whole world, I'd say...
Dai ndaigona kuona izvi zvichiitika pasi rose. Ndaizoti Ishe, regai muranda wenyu achienda hake murugare.